Kwai gona kuzviita sei pasina Mwari? Izvozvo zvaizova zvemazviro kwazvo chaizvo. Hazvaizodaro here? Hazvaigona kuitwa pasina Ishe. Handisi kuzoparidza kubva maari ese, asi ndafunga kuti ndongobata chimwe chinhu chinoita sechinorema, munoziva. Saka zviri nani ndinge ndakagadzirira, asi o, zvange zvakareruka zvikuru kwazvo. Saka pamwe hapana mibvunzo yakanyanya kuwanda pakati pevanhu zvino. Inongori mibvunzo iri nyore kwazvo uye yakareruka. Saka ndinofara kuedza kuipindura nepose pandinogona napo nerubatsiro rwaShe. Uye kana hanzvadzi Agnbright vari mumanheru ano, hanzvadzi Ruth, muri pano here hanzvadzi Ruth? Nechekuno ndine hongu, ndine kero yacho pano, uye kwete handina. Saka ndinogona kuiwana iko kuno chaiko. Ndanga ndinayo mukabhuku kangu kemuhomwe. Zvino ndasiya kabhuku kangu kemuhomwe kumba. Zvino kana mapurisa akandibata ndichienda kumba, hama Freeman, uyai kuzondinunura. Udzai Billy kuti ndiri ndasiya kabhuku kangu kemuhomwe kumba, ndiri kutyaira ndisina resinesi manheru ano. Uye ndafunga kuti ndanga ndinaro muhomwe. Ndangochinja hembe, ndanga ndamhanyira mukati masikati ano. Ndanga ndichicheka humwe huswa nekukasika chaiko. Zvino ndatozorega nokukasika ndichipinda. Ndikachinja hembe ndokumhanyira zasi kuno. Zvino ndaunzadura mazwi, asi munogona kuiwana mushure chaimo kubva imomo. Musanzwenyu zvakashata nekuda kwetsamba iya. Dai ndisina kumbowana imwe yakaipa kupfuura iyoyo. Iyoyo yaiva tsamba yakanaka. Yanga yakanaka zvakanyanya kwazvo. Ndakakuudzai kuti ndaisazoiverenga, asi ndazongowana ndaitora, munoziva. Uye handina kukwanisa kuramba ndakaichengeta. Ndangotadza kuziva zvamataura. Uye yakanga yakanakisa kwazvo. Yakanyorwa semanyorerwo anofanirwa kuitwa nemudzidzisi chaiwe pachikoro. Zvanga zvakanaka, uye ndinozvikoshesa. Uye zvinokupa, munoona, ndinoda matsamba emumwe munhu anotisiyanei zvishoma newe. Munoona, kana uchifamba nguva dzose pasina anopikisana newe, unobva wasaruka. Unofanirwa kuwana zvakati siyanei zvishoma kuti ugone kunzwisisa uye ugochera uchidzika. Zvino unozopinda mune mamwe maitiro mamwe chete kana ukasangwarira. Ipapo iwe unobva wapinda mudambudziko kana ukadaro. Unofanira kungoita sekuramba uchifambira mberi, uwana mumwe munhu anopesana newe, anombobvanyangura minhenga yako pano neapo. KuAfrica ndakawana tushumba tuduku tuviri, uye twaiva tumachinda tuduku twakada kudai. Kashumba kane makwapa kaduku kwazvo, shumba hadzi duku. Uye zvino twairatidzika kunge tuvana twekiti. Twakanga twuri tuduku kwazvo sekudai, tuduku tunhu twudiki twakanakisisa twaingotamba. Zvino ndakanga ndiri kuzotiunza kuno kuAmerica. Ndaive natwo twuri mukeji yeshiri. Ndakanga ndiri kuzodzoka natwo, asi handina kuwana chero chinhu chokutibayisa chero mushonga. Zvino vaisanditendera kuti ndiuye nadzo kuUnited States dzisina kutanga dzabayiwa, uye handina kukwanisa kuuwana muAfrica yose. Asi kana waida kuziva kuti yaive shumba here kana kuti kwete, ingoipuruzira zvisizvo zvishoma. Yaibva yagadzira kurwisa uye yokuzivisa kuti yaiva shumba. Saka zvaibva zvaita sekuti uzive payakanga yakamira. Ndiwo maitiro anofanira kuita pano neapo, munoziva, kuita sekubvanyangura minhenga kumashure kuti uzive. Asi zvino hatishatirwe seshumba, tinongozvida kuvanhu kuti vabvunze mibvunzo. Zvino mibvunzo yakadaro, hanzvadzi Ruth, yakanakisisa kwazvo kwandiri. Iri ndinozvida izvozvo, munoona. Ndeiyo mhando yakashata chaiyo yandinovenga kuwana, asi iyo yanga yakanaka. Zvino tine mimwe yakanaka inokudenha, inongova mibvunzo yekumba. Pane muparidzi kumashure uko, mukamuri yekumashure uko, zvino andibvunza akati, vaprofita vaviri vemuna zvakazarwa 11 vanouya here kubvutwa kusati kwasvika, kana kuti kwasara nguva pfupi Israeri isati yatora, uye chii? Zvino ndiyo mhando yemibvunzo inokusungirira. Asi mibvunzo iyi iri nyore seiyi, yakanaka. Asi zvino tisati tatanga, ngatikotamisei misoro yedu tinamati. Baba, zvinocherechedzwa kuti pamakanga muine makore 12 makawanikwa muri mutemberi nevanyori nevadzidzisi vomurayiro, muchikurukura navo magwaro. Uye vakashamiswa nevarume vekare, uye vakanyatsodzidziswa mumagwaro. Uye zvakadaro, vachiona mukomana mudiki ane makore angangoita 12 okuberekwa achikwanisa kungoshamisa mukutsanangura magwaro. Makanga muri pabasa rababa venyu. Makati kuna amai venyu, hamuzivi here kuti ndinofanira kuva pabasa rababa vangu? Kutsanangura magwaro nezvaanoreva pamweya. Uye zvino tinonamata, Ishe, kuti muchiziva kuti tine utera uye nekushayiwa simba zvakadini, uye kuti tiri zvakadini pasi pekunge tichikanganisa, kuti muchangouya nesu manheru ano muchimiro chemweya mutsvene, uye muchatsanangura magwaro kwatiri. ndakamirira uye ndakazembera pamuri, uye kana ndakamboita chero nguva dzandakaedza kuisa pfungwa dzangu pachangu kana dudziro kana chimwe chinhu cheundini, kuedza kuzviita kuti zvinzwike sekunge nzira yandanga ndichizvitsanangura nayo ndiyo yaizoya yakanaka. Varai muromo wangu, Ishe, sezvamungazo makaita shumba padzakavinga Dhanieri, muchiri Mwari vamwe chete. Uye ngazvive zvizere tichizembera pamweya mutsvene, dai wangozarura zvinhu izvi kwatiri, uyezve paunozvitaura uzvijekese kwazvo zvokuti uyo abvunza mubvunzo achakwanisa kuugamuchira. Uye kana ukapindura zvinopesana nezvandagara ndichitenda, ipapo regai mwoyo wangu ufarewo, Ishe, kuziva kuti ndawana chimwe chinhu chitsva uye imwe nzira yakanaka, Yashe. Nokuti makati, nzverai magwaro, nokuti maari munofunga kuti mune upenyu husingaperi, uye iwo ndiwo anopupura nezvangu. Zvino mushure medzidziso yerugwaro iyi, zviro kwazvo zvaizomutsa pfungwa dzakawanda nezvimwe zvakadaro, uye ndinonamata Mwari zvino kuti mibvunzo yose iyi inoita seinenge yakabvunzwa zvinotapira uye zvinyoro, dai Mweya Mutsvene wavapindura zvinyoro uye zvinotapira, nokuti tinozvikumbira nemuzita raShe uye kuitira kubwinya kwaMwari nekusimudzirwa kwechechi yake. Amen. Pane nguva zhinji idzo zvinangwa zveundini kune chero chinhu zvinongokanganisa manzwiro ose azvo, uye zvino mibvunzo yakanangana negwaro iri yabvunzwa. Zvino kana ndikaita sokuridza muridzo zvishoma manheru ano, ndine zino rakabva, uye ndikariisa zvino handikwanisi kuparidza, ndinononokera pandinenge ndichiparidza. Ndikariburitsa zvino ndinoita sendicharidza muridzo. Mai Billy Graham vakataura nyaya nezvake kuti kuvhiringika kwakanyanyisa kwavakambomona kwaiva paakabva zino repamberi. Zvino akarasikirwa naro, uye aiva nechirongwa chepaterevhizheni pakarepo, uye akanga asingagone raive parata raiva nemamwe mazino ekumatadza pariri. Zvino paaitaura airidza muridzo nemuzino rake. Zvino vakati akanga akapfugama pasi namabvi ake achinamata uye achidikitira maminitsi gumi asati abuda paterevhizheni, zvino pekupedzisira vakariwana paraive radonhera kubva mumudhebhe wake rapinda muchigunwe cheshangu dzake. Mumwe wevabatsiri vemuhotera akariwana zino riya rakuisira. Zvino Mai Graham vakataura nezvazvo pamusoro pavo uye nechekuno, saka ndakariisa mukabepa kaduku ndinofunga kuti ndinaro imomo uno mubhaibheri rangu. Uye saka zvakaita sekunge kana tatichemberei zvishoma uye tichisina simba munoziva, uye tofanira kurasikirwa neiwaya, zvinoita kuti zviipe. Uye saka ini pandaive kunze nehama Robertson kumashure uko nevamwe, ndakanga ndichikwesha pariri mamwe mangwanani ndikatyora chidimbu kubva pariri. Zvino ndakatoriendesa kuna chiremba kuti rigadziriswe. Saka Ishe vawedzere maropafadzo avo. Zvino tave kuenda, zvino ndichaedza kupinda mune ose zvavo kana ndikakwanisa. Uye hama Toni, nenyasha dzaMwari ndakawana dudziro yehope yenyu, uye zvanga zvakanakisa. Ndinofara kwazvo kuona izvozvo, uye idudziro yakanaka yandinofungidzira kuti handifanire kuipa paruzhinji pano. Saka ndichaipa kwamuri mega, kana imi mukarega, kana muchida nenzira iyoyo. Vakandibvunza umwe usiku, vakava nechiroto, uye handina kukwanisa kuvaudza kuti chaive chii kusvikira ndaenda kuna Ishe kunonamata pamusoro pazvo. Ndokubva Ishe vazvizarurira kwandiri, uye vakandiudza kuti dudziro yacho yaiva yei. Yakaisvonaka kwazvo, uye inhau dzakanaka kwamuri, hama Toni. Zvino mumubvunzo wekutanga, zvino handizive chaipo pekutanga kutangira, nokuti yose yakanaka. Asi zvino tinoedza kusatora nguva yakareba, uye pamwe tinogona kuipedzisa nesvondo kana tikasaipedza. Tsanangurai zvazvinoreva kuti kurangwa nokusingaperi muna Mateyo 25:46. Asi ndiwo mubvunzo wacho. Zvino mubvunzo wechipiri, asi vana veumambo vachakandirwa kurima rekunze, zvakangoda kufanana here nokuvadzinga mupfungwa dzaMwari? Zvakanaka, zvino tora mubvunzo wako wekutanga unowanikwa muna Mutsvene Mateyo 20:25. Zvino handina kumbonzvera iyi, ndangoitarisa kumashure uko, uye ndikangoedza nepese pandinogona napo kuti ndiitarise nekukwanisa kwose kwandanga ndichiziva. Uye ini zvangu, vhurai neni mumabhaibheri enyu patinenge tichiridzidza. Zvino ndaida kuwana izvi kubva muduramanzwi rechigiriki zvakare, kuti muwane zvepamavambo zvacho, uye ndinozvifarira. Saka zvino tichava nazvo mune ose rechigiriki nerimwe. Uye zvino izvi zvichava zvinotinonokei, uye tichinzvera, nokuti ndinofanira kusvika ndotora magwaro chero pese pandingaawana ndoapinza munzvimbo yawo zvakanaka. Zvino pane here chero munhu anoda Bhaibheri rekudzidza naro? Kana uchida simudza ruoko rwako. Uye isu ndinofunga tine matatu kana mana kumashure kuno. Kana uchida kudzidza nerugwaro zvakanaka, hama Cox, mungauyawo here kuno kuzonditorera mabhaibheri aya? Uye zvakakunakirai kana muchikwanisa ku? Pane mumwe chete, uye chingoendai nawo zasi kana muchida, akawanda kudaro. Uye chero mumwe anoda rimwe, ungosimudza ruoko rwako mukomana achauya nawo kwauri chaiko munoona. Uye tinoda kunzvera izvi pamwe chete, uye chete. Zvino pakuverenga uku nezvitsauko zvekupedzisira, zvitsauko zvinomwe zvekutanga zvebhuku ravaHebheru. Mushure mekudzidzisa, ndizvo mukomana akanyora izvi pasi zvidzidzo izvi. Hama Mesia nahama God vanazvo, uye zvino vari kugadzirira kuzvibudisa zviri mumabhuku, uye vanazvo. Zvino uye hatina kana kumbosvika pakati, takangomaranzura zvishoma zvepamusoro, uye ndinofunga vakazvidaidza, uye vakatora mabwe anokosha kubva mune, uye vari kungokwenenzvera mabwe anokosha acho, mabwe mashoma chete dzidziso dzevaHebheru. Hama Mesiya vachava nazvo munguva pfupi iri kutevera. Zvadhindwa, chero ani zvake anozvida. Zvino izvi zviri muno zvinounza. Haugone kupfuura zvokungo muchechi yeuvhangeri, izvo ino ichechi yeuvhangeri. Haugone kupinda nemudzidziso pasina kumutsa kufungidzira nemifungo yeruzhinji rwavanhu. Unotofanira kudaro. Zvino ndiri kure nekuva mudzidzisi, handisi mujekesi webhaibheri zvachose, asi handimboedzi kutaura chero chinhu kana kutoita chero chinhu, asi kutanga kubvunza kana kutsvaga chinhu changu chakanakisisa pazviri. Zvakabvunzwa kwandiri neimwe hama inodikanwa manheru apfuura, yakati, hama Branham, hama Swad vakambotaura kuti haumbogoni kukumanikidzirai pakona chero papi zvapo, munoona, kuti nguva dzose mune imwe nzira yekupoterera kuti mubude mazviri kana kubva pazviri. Ndikati, zvino chikonzero chaizvozvo, ndinogara ndichiedza kufunga ndisati ndaita chero chinhu, maona. Uye zvadaro, kana vanhu vakandibvunza, ipapo ndinogona kuvaudza pfungwa dzangu zvadzanga dziri, maona. Asi ndeizvo kana iwe uchifunga zvakanaka, uye usati waita chero chinhu, edza kutora diviro Mwari vangada kuti utore. Zvino zvinozova zvakaoma chaizvo kumanikidzirwa pakona. Hawaigona kufungidzira nguva iyo Ahabhu akaedza kumanikidzira Eria pakona. Ungafungidzira here nguva iyo vafarisee vakaedza kumanikidzira Jesu pakona? Munoona, aive nemhinduro nokukurumidza, nokuti zvese zvaakaita akazviita nokuda kwaMwari, uye iye ndiyo nzira iyo iye aigona kuzviwana. Zvino ndiyo nzira yatinozvida neizvi. Zvino mubvunzo wabvunzwa, tichange tiri pamubvunzo. Tsanangurai zvazvinoreva kuti kurangwa nokusingaperi muna Mateo 25:46. Zvinonyatsoteereresai munhu wese zvino, Mateo 25:46. Zvino ava vachaenda mukurangwa kusingaperi. Zvino mubvunzo ndewokuti chii? Tsanangurai zvino, shoko rokuti nokusingaperi rinobva pashoko rokuti narini narini, uye narini chikamu chenguva. Zvinoreva chete kuti nguva yakawanda zvakadai sa narini. Zvino kana ukangoverenga, handizivi kuti ndiani akanyora mibvunzo, nokuti hapana akaisa zita rake pairi. Hazvaifanira kudaro, handiadi munoona. Asi ava vachaenda mukurangwa kusingaperi, zvinotarisai ndeava vakaipa. Zvino munhu anodikanwa abvunza mubvunzo, ingoverenga pamwe payo pose pasara. Asi vakarurama kuupenyu husingaperi. Vakaipa vachapinda mukurangwa narini imwe nguva yakareba, asi vakarurama vane upenyu husingaperi. Haufi wakawana kurangwa nokusingaperi, hazvigone kudaro, munoona. Kana vakarangwa nokusingaperi, vane upenyu husingaperi. Vane upenyu husingaperi vakaponeswa, munoona. Hazvigone kudaro. Zvino kana mukatarisa mubvunzo wazvibvunza wega, unozvipindura wega, maona. Zvino ava zvinotarisai, ndoenda ndisati ndasvika pano. Zvino naivava muna 20:44. Zvino naivava vakapindura vakati kwaari, Ishe, tichanzwa nzara riniko? Ndirini nenyota, uye muri mweni, uye musina nguo, uye muri mutorongo tikasakushumirai? Zvino uchavapindura achiti, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, zvokutoti pamakazviita kune mumwe wevaduku ava, imi makazviitira kwandiri. Zvino ava vachaenda mukurangwa nokusingaperi, nekusingaperi, ndivo vakaipa. Asi vakarurama kuupenyu husingaperi. Maona musiyano wacho, vakaipa vanorangwa kwenguva refu, asi narini inguva refu. Zvino, dai zvainge zvakafanana, zvingadai zvakanyorwa. Uye ava vachaenda mukurangwa kwenguva refu, uye vamwe vachaenda kuupenyu husingaperi. Maona, kana kuti vachaenda mukurangwa kusingaperi, uye mumwe wacho kuupenyu husingaperi. Munoona, kana paine kurangwa kusingaperi, kurangwa narini narini, zvino kune kusingaperi, ane upenyu husingaperi. Uye upenyu husingaperi humwe chete, uye hunobva kuna Mwari. Chose chisina mavambo, hachina magumo, chose chine mavambo, chine magumo. Munoona zvandiri kureva. Zvino gwaro pacharo iro munhu anodikanwa apindura. Zvino kana ukazvitora mudura mazwi, uye ava vachaenda muainion, mukugurwa, uye kusvika kusingape nekumoto, dziva remoto. Zvino izwi rokuti Aenion rinoreva chikamu chenguva yekurangwa. Mudura mazwi rechigiriki pano chaipo, chikamu chenguva yekurangwa, kana nguva yekurangwa. Maona, vachaenda munguva yekurangwa. Izwi rinoshandiswa Aenion, Aenion, zvinoreva nguva refu, nguva yakaiswa muganhu. Zvino woritora, woridzosera mududziro pano, chirungu narini inguva yakaiswa muganhu. Munoona, rinobva muchigiriki, muganhu wenguva. Izwi rokuti Aenion, kana kuti Aenion, Aenion, rinoreva nguva yekurangwa yakaganurwa. Asi zvakare, verenga mamwe, asi ava vachapinda mukusingaperi. Zvakasiyana. Munoona, upenyu husingaperi. Kusingaperi kunobva pashoko rokuti zienda nakuenda, uye zienda nakuenda harina kumbova nemavambo kana magumo. Ndiye narini narini. Zvino zvinofanira kupindura iwoyo. Munoona, nokuti kana ukangoverenga rugwaro zvakanyatsonaka chaizvo, uchaona. Ava vachaenda mukurangwa kusingaperi, asi vakarurama, vakaipa vachapinda mukurangwa narini, kurangwa kwenguva refu. Zvimwe makore biriyoni handizive, asi zviro kwazvo ucharangwa nokuda kwezvivi zvako. Asi sechokwadi chokuti chivi chakave nemavambo, chivi chine magumo. Kurangwa kwakave nemavambo, uye kurangwa kune magumo. Uye gehena rakasikirwa dhiabhori nengirozi dzake. Maona, zvakanaka. Zvino, ndine mumwe zasi pano wokupindura mauri, maminitsi mashoma chete, unova wakanaka unosunganidza mauri. Zvino, asi pano, asi vana veumambo vachakandirwa kunze murima. Zvakangoda kufanana here nokuvadzinga kubva mupfungwa yaMwari? Aiwa, hazvingave zvakafanana. Zvino, uri kureva pano mabiko emuchato. Zvino, uye vana veumambo sezvabvunzwa pano. Vana veumambo maJudha, uye vakakandirwa murima rekunze, uye vakakandirwa murima rokunze. Uye vakapfuura nemunguva yekuchema nekuungudza nekugeda-geda kwemeno. Vakakandirwa murima rekunze nokuti zvaizopa iwe neni nguva yekutendeuka. Asi havana kumbodzingwa kubva mupfungwa dzaMwari. Havazombokanganwi Israeri. Uye Israeri, sokuziva kunoita chero muverengi wese weBhaibheri, inodaidzwa kuti vana voumambo. Munoona, umambo, vimbiso. Nemamwe mashoko, Mwari vachishanda nerudzi, vavakashanda neIsraeri, inova iyo vana voumambo. Zvinorangarirai. Vakati ipapo, zvino Abrahama naIsaka naJakobho munzvimbo imwe chete, vaizouya vogara muumambo panguva yekupedzisira. Munoona, zvino kuti Abrahama, Isaka naJakobho vachange vari muumambo. Vakanga vari vanhu veropafadzo reumambo. Asi vana veumambo vachakandirwa kunze murima rekunze. Zvino apo, panobva chirevo pano pachikomba, panouya chikomba, pavainge vashanu vemhandara vakabuda kunosangana naShe, uye havana kumbotora kana mafuta murambi ravo. Uye vamwe vashanu vakatora mafuta murambi ravo, Zvino kana mukacherechedza mufananidzo wakanaka zvose nemujudha nemarudzi sevakarambwa. Zvichengetei mundangariro kuti pane mapoka matatu evanhu nguva dzose: mujudha, murudzi avo vetsika, mujudha, murudzi nechechi. Kana ukazvivhiringidza zvechokwadi, uchapinda mudambudziko paunosvika pana zvakazarurwa. Nokuti kana ukasadaro, sezvakataurwa navabohanani kwandiri imwe nguva, vakati, "Billy, chero ani zvake anozoedza kuverenga zvakazarurwa anozova nehope dzemadzikirira." Handiti akati, "He, unomwenga zasi pano panyika uye shato ichisvipa mvura kubva mumuromo mayo kuti iite hondo nawo." Ndokuti zvino panguva imwe chete iyoyo mwenga wakamira sezviuru zana zvine makumi mana nezvina, dzidziso yeJehovah Witness, pagomo reSinai. Uye panguva imwe cheteyo mwenga uri kudenga. Kwete, kwete, muri kukanganisa. Kune mapoka matatu evanhu, munoona, anova muJudha akarambwa, uye kune mhandara yakarara iyo mvura haisi mbeu yemudzimai. Ndeiyo yakasara yembeu yomudzimai, iyo shato yakasvipa mvura kubva mumuromo mayo, zvakazarurwa 11. Uye zvakare chaizvo izvo, majudha zviuru zana zvine makumi mana nezvina zvamazviro kwazvo vakanga vasiri mwenga. Ndivo vakasara vechechi yechiJudha. Zvino dzidziso yeJehovah Witness inovaisa semwenga. Handioni kuti ungazviita sei, nokuti hausi mwenga. Kana mukacherechedza muna zvakazarurwa imomo, yakati, "Uye imhandara, uye mayunaki." Zvino muyunaki aiva chii? Vakanga vari muyunaki aiva varindi vemutemberi vairinda mambokadzi. Nokuti vakanga vari kuva vaive varume vakaitwa kuti vasave nembeu. Vakanga vane macherechedza here? Vakati vakanga vasina kuzvisvibisa nevakadzi vaiva mayunaki emutemberi. Uye yakanga iri nhamba yakasarudzwa iyo Mwari vakanga vatora kubva muvasanangurwa vemaJudha. Zvino kana mukacherechedza, dai tikangokwanisa kuwana izvozvo kwechinguvana kuti zviite sekuzvigadza mupfungwa dzako, apo paunogona chaizvo. Ngatitorei zvakazarurwa chitsauko 7 uye tichaona apo zvino uko zvayakataura. Chinhu chakanaka. Uye shure kweizvi ndakaona vatumwa vana vamire kumativi mana enyika. Zvino izvi zvinofambirana naEzekieri 9 paakaona kuparadzwa kwemaJudha, uye pano ari kuona kuparadzwa kwemarudzi, zvakazarurwa chitsauko 7. Uye ndakaona vatumwa vana vamire kumativi mana enyika vakabata mhepo ina, mhepo dzinoreva hondo nokurwisana, kuti mhepo irege kuvhuvhuta panyika kana pagungwa kana muti upi zvawo. Zvino ndiyo hondo kubata. Dai taiva nenguva yekunyatsotsanangura mubvunzo uyu. Izvozvo zvakaitika. Ndipo apo Russell akavhiringika. Russell akaprofita achiona izvi zvichiuya. Akaprofita ndiko kwaizova kuuya kwaIshe Jesu, asingazivi kuti kwaiva kuiswa kwechisimbiso pachechi. Maona? Uye vanoshamisika kuti sei hondo yepasi rose, hondo yepasi rose yekutanga, tarisai, yakamira muna mbudzi zuva regumi nerimwe nenguva dza11 o'clock muzuva, mwedzi wegumi nemumwe, zuva regumi nerimwe neawa yegumi neimwe. Uye pakarepo mushure meizvozvo, rubhabhatidzo rwemumvura muzita raJesu rwakazarurwa, uye nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene kuchechi. Chaizvo izvo pakarepo mushure meizvozvo. Kana mukazvitora muchizviendesa muna zvakazarurwa, kuti takazvibatanidza sei pamwe chete, uye pakati pezera reFiladelfia neRaodikia. Zvino vamethodist vaive nezera reFiladelfia, rudo rwehama. Zvino zera rekupedzesera, zera rechechi, raive zera reRaodikia, raive zera rinongodziya. Zvino akati imomo, "Ndakaisa musuo, musuo wakazaruka pamberi pako, musuo wakazaruka." Uye kana mukadzorera magwaro iwayo kumashure, anosunganidza mharidzo yose chaipo panzvimbo imwe chete ipapo kukuratidzai chaizvo. Tarirai pano, zvokuti zvinhu zvese zvainge zviri Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene murubhabhatidzo, urwo rwatinofanira kupinda marwuri zvakanaka, rwaive mazviro kwazvo chitendwa chekatorike uye chisina kumbova dzidziso yechikristu. Kwete, changamire ndango, tinazvo ipo pano manheru ano kuti tipinde mazviri nedura manzwi zvakare. Maona? Hongu, changamire, uye nenhoroondo zvakare. Hapana kana chero munhu akambobhabhatidzwa saizvozvo mubhaibheri kana kuti kwete kwemakore mazana matanhatu ekutanga mushure mebhaibheri. Uye ndinogona kuzviratidza pano nedzidziso yekatorike pachayo kuti ndivo vakazvitanga uye vachisasa mvura pamwe nekudira. Vakabuda imomo vachipinda mucheche yeWesley uye nekucheche yeMethodist. MaMethodist akaruunza kuBaptist, Baptist akarusvitsa uye ruchiri dzidziso yenhema. Uye ndinogona kudzoka mubhaibheri nokuratidzai kuti bhaibheri rakataura kuti une zita rokuti unorarama asi wakafa. Ndizvozvo chaizvo. Uye vaiva ndinogona kuratidza kuti bhaibheri rakadzidzisa kuti vaizoshandisa zita rake murubhabhatidzo kusvika pazera rerima maererano nezera rechina wezera rechechi zera rechechi yepegamo. Uye akati imomo mumakore chiuru nemazana mashanu emazera erima munhu wese akati wasara nechiedza chidiki nokuti hauna kuramba zita rangu. Pazvakasvika kune rimwe zera riya necheuko zera rekatorike akati une zita rokuti unorarama asi wakafa uye wakaramba zita rangu. Zvokaizvo maona zvose zvinosunganidza mufananidzo mumwe chete mukuru wakanaka pamwe chete bhaibheri rose. Zvinocherechedza izvi kubata mhepo ina. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achikwira achibva kudenga aine chisimbiso chamwari mupenyu. Chisimbiso. Zvino chii chisimbiso chamwari mupenyu? Zvino imi hama dzeAdvent muchati chengeta zuva resabata. Ndinoda kuti mundiratidze izvozvo murugwaro. Hazvimo. Hapana nzvimbo imwe chete yazvaka ndicho chisimbiso. Kana ukaverenga vaEfeso 4:30 nokukurumidza chaiko uchaona kuti chisimbiso chamwari mupenyu chii. VaEfeso 4:30 inoti usachemedze mweya mutsvene wamwari wawakasimbiswa nawo kusvika pazuva rekudzikinurwa kwako, kwete kusvika parumutsiro runotevera asi tine chengetedzo yekusingaperi. Usachemedze mweya mutsvene wamwari wawakasimbiswa nawo kusvikira pazuva rekudzikinurwa kwako. Ona kana vaEfeso 4:30 isingadaro. Zvino wotora zviverengwa zvako zvekumapeto wozvironda nemunzira yose nemumagwaro imomo uye wozoona. Zvino kusimbiswa kusvikira pazuva rekudzikinurwa kwako kuva nechisimbiso chamwari mupenyu. Zvinorangarirai mweya mutsvene hauna kumbodzidziswa serubhabhatidzo rwemweya mutsvene kusvikira mushure mehondo yepasi rose yekutanga tichangobva kupembera jubheri redu rendarama makore makumi mana kana gore remakumi mana rejubheri. Zvino akadanidzira nezwi guru kuvatumwa vana vaya vakanga vapiwa simba rokukuvadza nyika kana gungwa achiti musakuvadza nyika kana gungwa kana chero muti kusvikira taisa chisimbiso pavaranda. Iko zvino wava kudzika kumubvunzo wako. Vana, munoona, varanda vamwari wedu pahuma dzavo. Musakuvadza, musaparadza nyika, musarega bhomba reatomiki richiputika, musava nechinhu chakakwana kusvikira varanda vamwari wedu vaiswa chisimbiso. Zvino kana taigona kudzosera izvozvo uko toronda tichidzokera ikoko kuti kunyange pakupera kwehondo yepasi rose mubhuku rechipiri apo mutungamiriri wehondo Allenby akanga arwa kusvikira asvika pamiganhu yeJerusarema. Zvino akatumira shoko kuna mambo weEngland ndokuti handidi kupfuura paguta nokuda kwekuyera kwaro. Akati ndoita sei? Akati namata. Zvino akabhururuka nepamusoro paro zvakare. Zvino pavakadaro vakati Allenby ari kuuya. Zvino paiva nevamahomedhi imomo vakafunga kuti akati Allah ari kuuya. Zvino vakasimudza mureza muchena ndokubva vasarenda. Zvino Allenby akafamba achipinda muJerusarema akaitora asina kana kumboridza bara maererano nezviprofita ndizvozvo ndokuidzosera kumajudha. Zvadaro vakabva vamutsa Hitler kuti atambudze majudha uye nekwese kwese pasi rose ndokuvadzosera imomo. Uye bhaibheri rakati vaizovadzosera vari pamapapiro echapungu. Uye pavakatanga kudzoka magazini reLife nemamwe vakazviburitsa mavhiki mashoma apfuura pavakavadzosa vari zviuru muJerusarema. Zvino vakabva vatakura vachembera vaya kumusana kwavo. Vakabvunzwa ndinazvo zvese patepi uye nemufananidzo. Zvino akati hapo pakarembera mureza wenyeredzi ina waDhavhidhi wakarembera ipapo mureza wekaresa pasi rose kekutanga kawakabhururutswa kwezviuru zviviri zvemakore. Jesu akati kana muonde wotanga kubukira chizvarwa chino hachingatongopfuuri. Zvino hepano vachiunza vatana ivavo uye vakati chii muri kudzoka here kuzofira kumusha? Vakati kwete, tauya kuzoona Mesiya. Uye hama ndinokuudzai tave pamusuo. Havo varanda avo vakamirira zasi uko, kwete boka iri remajudha ringatokutsotsa mazino ako ekuisira kana vaigona. Handiye mujudha wavari kutaura nezvake asi ndeavo vari zasi uko vakachengeta mirayiro nezvimwe uye vasina kumboziva kuti kwaiva naMesiya. Uye hama paStockholm, hama Petrus vakatumira matestamende itsva miriyoni uye paakasvika kwavari vakanga vachiaverenga vakati saka kana uyu ari Mesiya ngatimuonei achiita chiratidzo chemuprofita uye tichamutenda. Urongwa hwakadini hweshumiro yangu. Ndakanga ndasara nemaawa maviri kubva pamasuo emuJerusarema kuti ndipinde. Uye ndakanga ndiri ku Cairo, Egypt. Zvino ndakanga ndichifamba hangu ipapo, zvino mweya mutsvene wakati usaende iko zvino. Ndakafunga, ndanga ndichingofungidzira. Tikiti rangu rainge ratotengwa, ndiri munzira yangu. Murume wacho aive kunze uko kuzosangana neni, boka rose, zvikoro nezvimwe zvakadaro. Ndakafamba kachinhambwe zvishoma, zvino mweya ndokuti usaende. Usaende. Ndakadzokera kumutengesi wematikiti ndikati, ndinokanzura tikiti iri. Ndinoda kuenda kumusoro kuAthens, Greece, kuMars Hill. Zvino akati, zvakanaka, tikiti renyu rinodaidzira kuti Jerusarema changamire. Ndikati, ndinoda kuenda kuAthens, pane kuenda kuJerusarema. Mweya mutsvene wakamirira nguva iyoyo haisati yangosvika nazvino, haisati yanyatsoita zvakanaka. Tarisai, kuisa chisimbiso pavaranda vaMwari wedu pahuma dzavo, achiti, musakuvadze nyika kusvikira isu taisa chisimbiso pavaranda vaMwari wedu pahuma yavo. Chero munhu anoziva kuti ichocho chisimbiso chemweya mutsvene. Tarisai, zvino ndakanzwa kuwanda kweava vakaiswa chisimbiso. Zvino kana vasiri maJudha, tarisai izvi. Uye pakaiswa chisimbiso kune zviuru zana zvine makumi mana nezvina vemarudzi ose evana veIsraeri. Hapana murudzi mavari. Ndeapo panguva yekupedzisira. Tarirai, verudzi rwaJudha zviuru gumi nezviviri, verudzi rwaRubheni zviuru gumi nezviviri, uye zvichienda zvichidzika Gadhi zviuru gumi nezviviri, Naftarimu, uye zvichidzika kwese kusvika kuna Aseri. Nazabroni, neose aya marudzi gumi nemaviri aIsraeri, uye gumi nembiri yakapetwa kagumi nembiri chii? Zviuru zana zvina makumi mana nezvina. Hezvo zviuru zana zvina makumi mana nezvina. MaJudha, kwete marudzi, MaJudha. Ichocho hachisi chinhu chine chekuita nemwenga. Saka Jehovah Witness inokanganisa padzidziso yayo. Bhaibheri rinotaura zvakajeka kuti maJudha uye haasi marudzi, ivo varanda vaMwari, uye murudzi haana kumboonekwa semuranda. Tiri vanakomana nevanasikana, kwete varanda. Zvino verenga rimwe racho rose. Semurume aidya nuyo akati, zvakanaka, asi ngatiwanei rimwezve raro. Zvakanaka, Mwari vanaro rakawanda pano. Zvino chingocherechedzai. Zvino tavei pandima 8. Uye verudzi rwaZabuloni, simbisa zviuru gumi nezviviri. Rudzi rwose rwaJosefa vakaiswa chisimbiso vane zviuru gumi nezviviri. Verudzi rwaBhenjamini vakaiswa chisimbiso vane zviuru gumi nezviviri. Munoona, Johani ari muJudha akaziva mumwe nomumwe wavo, akaona marudzi gumi namaviri aIsraeri, zviuru gumi nezviviri kubva murudzi rwega rwega, gumi nembiri yakapetwa kagumi nembiri ndiyo zviuru zana zvine makumi mana nezvina. Hapo pavari, kwete chechi, maJudha, Bhaibheri rakati pano, vanga vari vose vana vaIsraeri, rudzi rwose rwakadomwa. Zvino tarisai, ndima 9. Shure kwaizvozvo, zvino heuno imwenga wouya. Shure kwaizvozvo ndakatarira, tarira vanhu vazhinji zhinji vasingagone kuverengwa nomunhu. Havo mayunaki enyu emutemberi, anongori zviuru zana zvine makumi mana nezvina. Kachikamu kadiki bedzi, vanongova varindi vadiki vemutemberi, vachange vaine mwenga, vaperekedzi vavo bedzi, vavo bedzi. Ndivo zviuru zana zvine makumi mana nezvina, ndivo vaperekedzi vemwenga, mayunaki emutemberi. Tarirai, ndizvo ndinoziva kuti munodzokera nechekuno kuna 14, uye moti, handiti vari pamwe nemwenga chero kwese iwo. Zvemazviro kwazvo, mayunaki anofamba namambokadzi chero kwese kwaaienda, chokwadi, asi vaiva chii? Vakanga vasiri chimwe chinhu kunze kwevaperekedzi. Uye ndizvo chaizvo zvinoratidzwa nerugwaro kuti ndizvo zviri pano. Cherechedzai, zvino shure kwaizvozvo, zvinotarira, vanhu vazhinji zhinji vasingagone kuverengwa nemunhu vendudzi dzose, marudzi, vanhu nendimi. Hoyo mwenga wenyu wemarudzi achisimuka. Zvakanaka. Ava vakamira pamberi pegwayana. Hoyo muponesi wavo, gwayana. Kwete murayiro, gwayana. Nyasha. Vakapfeka nguo chena. Tarisai mumaminisi mashomu. Onai kana nguo chena dzisiri kururama kwemutsvene. Nemichindwe muruoko rwavo. Zvino vakadanidzira nezwi guru, kana urwu rusiri rumutsiro rwePentecost, handina kumbobvira ndakanzwa rumwe, vachiti, ruponeso ngaruve kuna Mwari wedu akagara pachigaro choushe uye nokugwayana. Zvino vatumwa vose vakamira vakakomberedza chigaro choushe nevakuru nezvisikwa zvina, ndokuira pamusoro pamberi pechigaro choushe nezviso zvavo, vakanamata Mwari, vachiti, ameni, kurumbidzwa, kubwinya, uchenjeri, kuvongwa, kukudzwa, simba, simba, ngazvive kuna Mwari wedu nokusingaperi-peri. Ameni. Zvinonzwika senguva yemusangano wemusasa, hazvidaro here? Zvichava. Ndivanani ivavo? Zviuru zana zvine makumi mana nezvina? Kwete zvachose. Namba huru iyi isina munhu, yeose marudzi, ndimi nedzinyika. Hausi kuona here shamwari yangu inodikanwa? Zvino tarisai, ingozviverengai. Zvino mumwe wevakuru akapindura achiti kwandiri, ndivananiko ava uye vakapfeka nguo chena uye vanobvepiko? Mukuru akati kuna Johani, akanga ari muJudha akacherechedza zviuru zana zvine makumi mana nezvina, akati, zvino wakavaziva ivo vose maJudha, asi ndivanani ava? Ko vakabva kupi? Maona zvakataurwa nemukuru. Mumwe wevakuru akapindura, ndivo vakuru vari pamberi pechigaro cheushe. Akapindura achiti, ndivanani kwava vakapfeka nguo refu chena uye vanobvepi? Zvino tose tinoziva maJudha nesungano yavo nezvimwe zvakadaro, asi ava vakauya rini? Zvino tarisai, zvino ndikati kwavari, changamire, imi munoziva, ini handizivi. Johani akati, zvangondipfuura ini, handizivi. Zvino akati kwandiri, ava ndivo vakabva mukutambudzika kukuru. Kupfuura nemumiedzo uye nenjodzi zhinji idzi, kushingaira nemisungo, ndakatopfuura kare. Maona, ava vakabuda mukutambudzika kukuru uye vakasuka nguo dzavo muchechi. Zvinonzwika sekunge ndizvo here? Vakasuka nguo dzavo vakadzichenesa muropa regwayana. Vari pamberi pechigaro cheushe chamwari uye vanoshumira masikati neusiku. Ndiani anondishumira mumba mangu? Mudzimai wangu, ndizvo here? Uye nemutemberi yake. Ndiye anogara neni mumba mangu uye nemuupfumi hwangu. Mudzimai wangu, ndiye anogara neni, anowacha nhumbi dzangu uye nokuchengeta zvinhu zvakagadzirira kuitira ini. Uye iye anogara pachigaro cheushe achagara pakati pavo. Ini zvangu, teererai. Uye havachazozivi nenzara. Zvaita sekunge vainge vapotsa svusvuro shoma vachiuya. Uye havangazovi nenyota zvakare, kana zuva harichazovapenyeri zvachose, kana kupisa hako. Nekuti gwayana riri pakati pechigaro choushe richavapa zvekudya, uye richavatungamirira kuzvitubu zvipenyu zvemvura, uye Mwari vachapukuta misodzi yose kubva kumeso avo. Hoyo ari apo, hoyo mwenga wako. Hezvo zviuru zana zvine makumi mana nezvina zvenyu, havo varanda venyu. Saka vana voumambo pano, munhu anodikanwa abvunza mubvunzo, iwo abvunza mubvunzo uyu wakatsarukana. Ndinofunga kuti ndinogona kunge ndausiya kumashure kuno mune pamwe pano. Asi pavachadzingirwa kunze, hazvireve kuti vachadzingwa kubva mupfungwa dzaMwari. Vanodzingirwa kunze kwemaropafadzo epamweya kwenguva diki. Munoona, kwenguva diki chete. Nokuti profita paakaona Israeri muzuva rino rayakanga ichiuya kwariri, akati, zvakanaka, Israeri ichange iripo here pachabviswa sabata, uye vachitengesa nomusi wesabata zvimwe chete semamwe mazuva ose nezvinhu zvose izvi? Akati, saka ko muchambofa here? Ko Israeri ichakanganwikwa zvachose here? Akati, kwakareba kuenda mudenga zvakadii kusvika kudenga? Nyika yakadzika zvakadii? Zviere nechimuti icho chiri pamberi pako? Akati, handikwanise. Akati, kana neniwa handingambokanganwi Israeri. Zviro kwazvo kwete, Israeri haimbofi yakakanganwikwa. Saka munoona, narini na nokusingaperi, zvinhu zviriri zvakasiyana. Israeri yakadzingwa kunze asi kwete kubva mupfungwa dzaMwari. Zvino Pauro anozvitaura nechepano, dai ndaiva ndiine nguva yekunzvera kuitira kuti ndikurumidze kusvika kugwaro iro, handingagona kutaura nezvavo kwamuri, munoona, ayo anouya mupfungwa dzangu. Pauro achitaura necheapo, akataura kuti isu marudzi tingwarire mafambiro atakaita uye nezvatakaita. Maona, nokuti kana Mwari vasina kukanganwira davi rokutanga, munoona, zvino isu tingori takabatanidzwa imomo, munoona. Uye Israeri yakapofomadzwa kwechinguva akadaro. Kwechinguva bedzi Israeri yakapofomadzwa. Ndizvozvo. Asi chidzitiro chichabviswa paziso ravo. Zvino ndipo apo panozvarwa murudzi wekupedzisira muumambo hwaMwari. Zvino ipapo chidzitiro chavo chichabviswa pameso eIsraeri, uye ivo vachati, uyu ndiye Mesiya, uyo watanga takamirira kuti tione. Ndizvozvo, asi suo remarudzi ravharwa, areka yavharwa, hapachina nyasha dzasara kune marudzi panguva iyoyo. Zvino ndinotora nguva yakawanda kwazvo pamubvunzo mumwe chete, uye mumwe munhu anoti, zvino hamusi kusvika kune wangu, saka tichakurumidza uye toona kana tisingakwanise kusvika kwauri. Zvakanaka, heunouyiwa wakareba. Uye chidimbu chose chabvunzwa nemukadzi kana murume abvunza, kana chero zvaangava, ndizvozvo. Hachizi chokwadi here kuti Ishe Jesu havana kufira nyika yose, kureva munhu wose ari munyika? Asi bedzi, zvino ndingatsanangura izvozvo, asi mudzimai, murume kana mudzimai, chero zvaangava, zvinoita serunyoro rwemukadzi. Asi bedzi kuitira ava vari munzvimbo dzose dzenyika, avo vakapiwa naBaba. Avo nyika isati yavambwa, Mwari akavatemera kuupenyu husingaperi, ndokunge vavasarudza maererano nekufadzwa kwavo pachavo kwakanaka. Zvema zviro kwazvo ndizvozvo, ndizvozvo chaizvo. Jesu akafira, kwete kungo, ane chinangwa. Ngatoni, ndinotenda vaverenga mubvunzo unouya pamusoro peizvi. Rugwaro pasina kupokana runotiudza kuti ava ndevaya ava vasingazoponeswi saka ndizvozvo chaizvo. Magwaro anotiudza kuti kune vanhu vakafanotemerwa naMwari kuti vagopomerwa. Mungada here kuverenga izvozvo kuti zvizogara zviri mupfungwa dzenyu? Zvakanaka. Ngativhurei zvino kubhuku raJudha. Judha ari kutaura pano. Judha muranda waJesu Kristu, munin'ina waJakobho, kune avo vakacheneswa naMwari Baba uye vakachengetwa muna Jesu Kristu uye vakadanwa. Munoona zvaanozvirevera? Kwete mutadzi, kwete shumiro yekuvhangera chete, asi kune vakacheneswa uye vakadanwa. Munoona? Avo vatori muumambo kare. Ngoni kwamuri nerugare nerudo ngazviwanzwe. Vadikani, ndinoisa kushingaira kwose kuti ndinyore kwamuri pamusoro poruponeso rwekumunhu wose. Zvanga zvakakodzera kuti ndikunyorerei uye ndichikurayirai, imi pamunofanira kurwira kwazvo kutenda kwakambopiwa kuvatsvene. Nekuti kune vamwe varume vakapinda muchivande vakagara vakaisirwa kare kutongwa uku. Sei? Vanoshandura nyasha dzaMwari wedu kuvahunzenza. Vakagadzwa kare, kwete kuti Mwari vakagara pachigaro choushe uye vakati, ndichaponesa murume uyu, ndicharasikirwa nemurume uyu. Zvakanga zvisirizvo. Mwari vakafa, zvino Jesu paakafa, yananiso yakafukidza pasi rose kuitira munhu wose. Asi Mwari nokufanoziva, kwete nokuti vachazviita, havasi kuda kuti chero ani zvake aparare, vaida kuti munhu wose aponeswe. Ndicho chaiva chavo, ndicho chaiva chinangwa chavo chaziendana kuenda. Asi kana vaive Mwari, vaiziva kuti ndiani aizoponeswa uye ndiani aisazoponeswa. Dai vaisaziva, ipapo vainge vasiri Mwari vasina magumo. Saka Bhaibheri rinodzidzisa izvozvo kuti taigona. Dai taiva nenguva yekuvhura pano muna vaRoma chitsauko 8 uye maigona kuiverenga. VaRoma chitsauko 9 nedzimwe nzvimbo dzakawanda muBhaibheri. VaEfeso chitsauko 1 uye munogona kuona kuti kusanangura kwaMwari kuti kumire kwakasimba. Mwari vakapa sungano pasina zviga. Vakatuma Jesu kuti afire avo vakagara vaziva. Maona, kwete kungotaura kuti zvakanaka munoti Mwari havazivi kuti achaponeswa here kana kuti kwete. Mwari vakaziva kuti waizoponeswa kana kuti uchadaro kana kuti kwete. Nyika isati yatombovambwa kana kuti vakanga vasiri Mwari. Munoziva here zvinoreva shoko rekuti kusava nemagumo? Tarisai mudura manzwi muone kuti shoko rekuti kusava nemagumo rinorevei. Handiti vaiziva nhata yose yaizova panyika, nhunzi yose, unyunyu hwose, utachiona hwose. Vakazviziva zvisati zvavapo kana kuti vakanga vasiri Mwari. Zviro kwazvo vaizviziva. Zvakanaka. Zvino imomo, Mwari havaigona kutaura kuti ndichakutora iwe ndokuendesa kugehena uye ndichakutora iwe ndokuendesa kudenga. Mwari vaida kuti mese muende kudenga. Asi nekufanoziva, vakaziva kuti mumwe aizova munyengeri uye mumwe wacho aizova murume kwaye uye muKristu. Maona, nokudaro vakazotuma Jesu kuti azofa, kuti aponese munhu iyeye wavakafanoziva aida kuponeswa. Muri kuzvibata here? Zvino, tarisai pano. Magwaro pakupokana anotiudza kuti ava ndivo vasingazoponeswe. Naizvozvo kana yananiso yakafukidza rwose rudzi rwose rwaAdhama, uye vamwe vakarasika nokuti havana kuzvipira kune vimbiso kana zvakapiwa. Havanga pachena achadaro here? Kuchava simba guru kupfuura zvirongwa nezvinangwa zvekusingaperi zvaMwari samasimba. Zvingava here? Munhu zvino pamubvunzo wechipiri uyu ari kubvunza. Ko, kuda kwemunhu kwekuzvisarudzira hakungavi here simba guru kupfuura zvirongwa nezvinangwa zvekusingaperi zvaMwari samasimba? Kwete, hama kana hanzvadzi yangu. Zviro kwazvo kwete. Hapana chimwe chine simba rinopfuura kuda kwemunhu hakungambofananidzwe nechinangwa chekusingaperi chekutonga kwaMwari. Hazvaigona kudaro munoona. Zvino mubvunzo wako wekutanga ndizvo chaizvo. Mubvunzo wako wechipiri haungagone kuva shamwari. Nokuti tarisai manyorerwa zvakaitwa pano munoona. Ko, kuda kwemunhu kwekuzvisarudzira hakungavi nesimba guru kupfuura zvirongwa nechinangwa zvekusingaperi zvaMwari samasimba here? Handiti kwete zviro kwazvo. Ko, kuda kwomunhu kungagona sei kuva simba guru rinopfuura chinangwa chaMwari samasimba? Zvino munhu ari muchinhano chake chenyama kuti aite zvaanoda, kuve nesimba rinopfuura zvingava Mwari wokusingaperi akakwana. Zviro kwazvo kwete, hazvaigona kudaro munoona. Mwari wokusingaperi, avo vane chinangwa chakakwana, ungataura sei kuti munhu wenyama zasi kuno hazvinei kuti akarurama sei uye anogona kuva? Zvinangwa zvake hazvingamboenzaniswi neichi chinangwa chaMwari samasimba wokusingaperi. Hongu. Hongu, zvakanaka hanzvadzi. Ndizvozvo. Saka ndandauverenga zvisizvo ipapo munoona. Zvakanaka. Hongu, ndizvozvo chaizvo zvino hanzvadzi. Handina kuziva kuti wanga uri mubvunzo wenyu. Zvakanaka. Asi munoona, kwandautora pano munoona, zvino regai ndione. Zvichisanganisira rudzi rwose rwaAdhamu, uye vamwe vakarasika nokuti havana kuzvipira ivo pachavo pane zvayakapa. Ko, kuda kwemunhu kwakasununguka hakungavi here nesimba guru kupfuura zvirongwa nechinangwa zvokusingaperi zvaMwari samasimba? Maona, ndanga ndadudzira pfungwa yenyu zvisizvo ipapo. Hongu, chinangwa chemuzienda nakuenda chaMwari samasimba, saka zvatozvigadzirisa. Ndinofungidzira kuti munhu wose anonzwisisa izvozvo. Munodaro simudzai maoko enyu. Ndicho chinangwa chemuzienda nakuenda chaMwari samasimba. Chingatova zvemazviro kwazvo chiri pamusoro-soro pezvingaitwa nomunhu. Zvino, handinzwisise zvakajeka pamusoro perubhabhatidzo rwemumvura muchitsauko 28 chandima 19 yaMateo. Izvi zvinorevei? Saka zvino pamwe zvinganditorera nguva shoma bedzi, uye ngatova nemumwe munhu anovhura neni kana mungadaro kuna Mateo chitsauko 28 uye ndima 19, uye tichazoona izvo munhu uyu ari makumi maviri nemashanu. Zvino izvi zvinokuita kuti ugwinye kana ukangogara unazvo. Zvakanaka munoona, hazvisi zvekuvhangera asi zviri. Zvino pano ndipo panoedza vanhu kutaura kuti pane kupesana mubhaibheri. Zvino ndinoda mumwe munhu avhure kuna Mateo 28:19. Kana kuti kwete, ndinoda mumwe munhu Mateo 28:19. Ndinoda kuti mumwe munhu avhure kuna Mabasa 2:38. Mune bhaibheri renyu ipapo here, hama Nevo? Uye ndinoda kuti muzviverengere pachenyu zvino, uye ndichakuratidzai kupesana kwakanyanya mubhaibheri. Uye kuti bhaibheri, vanhu vanoti bhaibheri harizvipikise pachezvaro. Ndinoda kuti mutore izvi mundangariro. Uye izvi zvinoita kuti vana muzvinafundo vachene musoro. Asi zvakareruka. Zvino ndichaverenga Mateo 28:19, nditeverei. Uye vamwe venyu muna Mabasa 2:38, itai kuti ive yakagadzirirwa. Ndichatangira pandima 18. Ichi ndicho chitsauko chekuvhara chaMateo. Zvino Jesu akauya akataura kune vake vadzidzi, akataura kwavari achiti, simba rose rakapiwa kwandiri kudenga nepanyika. Simba raBaba riripi? Kana simba rose riri kudenga nepasi rakapiwa Jesu, Mwari vakapera simba saka havana here? Kana kuti vakangotaura nyaya here? Aiita nyambo here? Aizvirevesa, hamutende here kuti aizvirevesa? Saka kana simba rose rakapiwa kwaari, ko simba raMwari riripi zvino? Akanga ari Mwari, ndizvo chaizvo. Ndicho chinhu choga pazviri. Ndizvo zvoga chete zvaivapo, munoona. Aiva Mwari, kana kuti pane mumwe munhu akagara ipapo, ainge ane rimwe simba, haachisina zvachose. Maona, saka haugone kuzvivhiringidza. Isu tichazvigadzirisa pachinhu chimwe chete ichi pano. Zvakanaka. Simba rose kudenga nepanyika riri, kudenga nepanyika. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muchivabhabhatidza muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Tarirai, ndinemi nguva dzose kunyange kusvikira pakuguma kwenyika. Mabasa 2:38. Zvino mumwe munhu verenga, imbomerai shoma. Mabasa chitsauko 2:38. Zvino nyatsoteerera izvino uye mungotsungirira uye tichaona zvino. Zvino aya mazuva gumi anotevera mushure mekunge Jesu avaudza zvino. Mateo 28:19. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muchivabhabhatidza muzita raBaba, reMwanakomana neroMweya Mutsvene. Zvino Petro, mazuva gumi anotevera, havana kumboparidza imwe mharidzo. Vakakwira kumusoro mukamuri pamusoro yemuJerusarema, vakamiriramo kwemazuva gumi kuti Mweya Mutsvene uye vangana vanozviziva. Panzvimbo iyi heunoi Petro. Petro ane makiyi ekuumambo. Zvakanaka, tichaona zvaanoita. Mateo, kana kuti ndinoreva mabasa 2, ngatitorei ndima 36. Naizvozvo imba yose yaIsraeri ngaizive kwazvo kuti Mwari vakaita uyu Jesu mumwe chete, uyo imi wamakarovera pamuchinjikwa, zvose Ishe naKristu. Zvose Ishe naKristu ndosaka simba rose rekumatenga nepanyika rakapiwa kwaari. Zvino vakati vachinzwa izvi, vakabayiwa mwoyo wavo, vakati kuna Petro uye vamwe vaapostora, varume nehama, tichaitei? Petro akapindura. Petro akati kwavari, tendeukai mumwe nemumwe wenyu uye mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu kuti mukanganirwe zvivi uye muchagamuchira chipo cheMweya Mutsvene. Zvino pane kupesana. Mateo akati, bhabhatidzai muzita Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Uye Petro akati muna mabasa 2:38, mazuva gumi akazotevera, tendeukai uye mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu. Zvino nguva yakatevera kutendeuka pakwakataurwa nezvako, kana kuti rubhabhatidzo mubhaibheri, ndimabasa chitsauko 8. Firipi paakadzika zasi akanoparidzira kuvaSamaria, uye vakagamuchira Mweya Mutsvene, uye vakabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Nguva yakatevera parwakataurwa nezvarwo, ndipo paya marudzi pavakaugamuchira mabasa 10:49. Uye Petro akati achataura mashoko aya, tarira, Mweya Mutsvene wakawira pamusoro pavo ava vakavanzwa. Nokuti vakavanzwa vachitaura nendimi vachirumbidza Mwari, ipapo Petro akati, ko munhu angadzivisa mvura here achiona kuti ava vagamuchira Mweya Mutsvene sezvo takaita pakutanga? Zvino akarayira kuti vabhabhatidzwe muzita raIshe Jesu Kristu. Zvino regai ndive nechimwe chinhu pano. Ndingokuratidzai chimwe chinhu chiduku kuti musachikanganwa. Ndiri kuzoita mufananidzo muduku. Ndichaisa, zvingani zvizva marudzi evanhu aripo munyika? Kune matatu: vanhu vaHamu, Shemu naJafeti. Vangani vanozviziva izvozvo? Tinobva kuvanakomana vatatu ivavo vanowa. Vanhu vaHamu, vanhu vaShemu, vanhu vaJafeti ndivo maAnglo-Saxon. Vanhu vaShemu ndivo zvizvarwa zvitatu zvinoti muJudha, murudzi, nehafu muJudha nemurudzi. Zvino cherechedzai kuti apo uye uyu ndi Hamu, Shemu, Hamu naJafeti. Zvino kekutanga rubhabhatidzo parwakambotaurwa nezvarwo, rwakataurwa nezvarwo naJohani Mubhabhatidzi. Vangano vanozviziva kuvachokwadi. Zvakanaka, ndichazvigadzika necheapa, nechekure kuno, Johani Mubhabhatidzi. Zvino Johani akabhabhatidza vanhu murwizi rweJorodhani, achivarayira kuti vatendeuke uye vagadzirisane naMwari uye vatengese zvinhu zvavo, nekupa varombo zvekudya, uye masoja vagutsikane nemari yavo, uye nekugadzirisana naMwari. Vangano vanozviziva izvozvo? Zvino akavabhabhatidza murwizi rweJorodhani, kwete kuvasasa, kwete kuvadira, asi kuvanyudza. Kana usingazvitende, herinodura mazwi, tsvaga uone kana risiri bhabhatidzo. Rinova bhabhatidza, kunyudzwa, kuiswa pasi, kuvigwa. Zvino kekutanga rubhabhatidzo parwakambotaurwa nezvarwo, ndeipapo. Kechipiri rubhabhatidzo parwakambotaurwa nezvarwo, Jesu akarurayira. Mateo 28:19. Nguva inotevera pakazotaurwa nezverubhabhatidzo aive mabasa 2:38. Nguva yakatevera pakazotaurwa nezverubhabhatidzo maive muchitsauko 8 chamabasa. Nguva yakatevera pakazotaurwa nezverubhabhatidzo maiva muchitsauko 10 chamabasa. Uye zvakare, tinobva panguva iyo Jesu akati pano, endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muchivabhabhatidza nemuzita raBaba, neMwanakomana, Mweya Mutsvene. Zvino ngatitwasanudzei gwaro iri kutanga. Ndakuudzai kuti hapana kana gwaro rimwe chete mubhaibheri rinopesana nerimwe. Ndinoda kuti muuye naro kwandiri. Ndakabvunza izvozvo kwemakore 26, uye handisati ndariwana nazvino. Hakuna gwaro rinopiki kana richipikisa. Saka inyaya yakanyorwa nemunhu, kwete changamiri. Hapana kupesana mubhaibheri. Zvino izvi makati, ko izvo kaizvo? Hepano pamire Jesu achiti,
Naizvozvo endai dzidzisai marudzi ose muchivabhabhatidza muzita rababa mwana komana mweya mutsvene. Zvino Petro akanyatsa kutendeuka zvakare zvino akati, tendeukai mumwe nemumwe wenyu mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu. Hekunoi kupesana kwenyu zvinoratidzika sekudaro. Zvino kana uchiverenga nepfungwa dzenyama uye kwete nemwoyo wakazaruka, kunenge kuri kupesana. Asi kana ukariverenga uine pfungwa dzakazaruka, mweya mutsvene wakavanza izvi kubva kumeso evakachenjera nevakangwara. Jesu akataura kudaro uye akavonga Mwari pamusoro pazvo, uye akazvizarurira kuvacheche avo vanoda kudzidza. Kana uine pfungwa uye kwete pfungwa yehundini, asi mwoyo unoda kudzidza, mweya mutsvene uchakudzidzisa zvinhu izvi. Zvino kana zvisingaenderani, wati unoziva sei kuti uri pachokwadi? Zvakanaka, zvinoenderana nemamwe magwaro ese. Kana ukasadaro, une kupesana chaiko pano. Zvino ndinoda kukubvunzai mubvunzo. Ichi ndicho chitsauko chekupedzisira chaMateyo. Ndichazvitora muchimiro chidiki kuitira kuti mumwe nemumwe wenyu vana vazvinzwisise. Semuenzaniso, kana ukaverenga nyaya yerudo uye kumashure kwayo yakati, zvino Mary naJohn vakararama vachifara kubva panguva iyoyo zvichienda mberi. Saka uri kushaya kuziva kuti ndiani John naMary vakararama vachifara kubva panguva iyoyo zvichienda mberi. Zvino kana uchida kuziva kuti John naMary ndivanani, unofanira kuti udzokere kwekutanga kwebhuku ugoona kuti John naMary ndivanani. Zvino wodzokera kunoona kuti Mary aive ani uye kuti anobva kumhuri ipi, uye kuti John aive ani uye kuti anobva kumhuri ipi, uye kuti zita rake raive ani, uye kuti vakaroorana sei nezvose pamusoro pazvo. Ndizvozvo here? Saka ndizvo zvimwe chete mukuverenga Bhaibheri pano. Apo tarisai, Jesu haana kumboti endai munobhabhatidza vanhu muzita raBaba, muzita remwanakomana, muzita remweya mutsvene. Nzira inobhabhatidza nayo vanhu vanotenda muutatu. Hakuna gwaro rezvakadaro muBhaibheri. Haana kumboti mumazita, M-A-Z-E-T-A, mazita aBaba, mwanakomana nemweya mutsvene. Akati muZ-E-T-A, zita rimwe chete. Tarisa Bhaibheri rako ipapo uone kana zvisirizvo. Mateo 28, muzita. Kwete muzita raBaba, muzita remwanakomana, ndiyo nzira inobhabhatidza nayo muparidzi anotenda muutatu. Muzita raBaba, muzita remwanakomana, nemuzita remweya mutsvene. Hazvitomborimo muBhaibheri. Zvino muzita wakati, saka zvino muzita raBaba, mwanakomana nemweya mutsvene. Zvino pane rimwe zita ipapo. Saka Baba izita here? Vangano vanoziva kuti Baba harisi zita. Baba idunurirwa, mwanakomana harisi zita. Vangano vanoziva kuti mwanakomana harisi zita. Vangano vana Baba vari munhu? Simudza ruoko rwako. Vangano vanakomana vari munhu? Simudza maoko ako. Saka ndiani wenyu anonzi mwanakomana? Ndiani wenyu anonzi Baba? Zvakanaka. Mweya mutsvene harisi zita. Mweya mutsvene ndizvo zvauri. Mune vanhu vangani muno? Simudza ruoko rwako. Maona, hezvo kaizvo. Mweya mutsvene ndizvo zvauri. Baba, mwanakomana nemweya mutsvene, hapana rimwe rao rinova mazita. Hapana zita pariri. Saka zvino kana akati bhabhatidzai muzita raBaba, mwanakomana nemweya mutsvene, zviri nani tidzokere tonoona kuti ndiani Baba, mwanakomana nemweya mutsvene? Ngatidzokerei chitsauko 1 chaMateo. Zvino tione kuti muchinda uyu aive ani watinofanira kubhabhatidza nemuzita ripi racho. Uye tinotanga zvino naMateo chitsauko 1 uye ndima 18. Verengai nepedyo imi mose. Zvino imi mabvunza mubvunzo, ndinoda kupa mufananidzo mudiki pano. Zvino ndichaisa zvinhu zvitatu pano kuitira kuti munzwisise zvakajeka, kuita mufananidzo, maBhaibheri aya nemabhuku kuita mufananidzo. Zvakanaka, ndinoda kuti munyatsonditarisisa uye mumwe nemumwe anditevere zvino. Zvino iri pano ndiMwari Baba, iri pano ndiMwari Mwanakomana, iri pano ndiMwari Mweya Mutsvene. Zvino vangano vanonzwisisa, zvitaurei mushure mangu. Ndiani uyu zasi apa? Mweya Mutsvene. Ndiani ari necheapa? Ndiani uyu pano? Zvino ndiyo nzira iyo vanotenda muutatu vanozvitenda. Maona, zvinotiita mahedheni vangori vambishi sezvazvingava. MuJudha, ndicho chikonzero pasina chinhu chaunogona kuita nemuJudha. Akati haukwanisi kugura Mwari muzvidimbu zvitatu womupa kumuJudha. Asi kwete zviro kwazvo, haugoonekana neniwo. Maona, kwete changamiri, ndiMwari mumwe. Ndizvozvo chaizvo, kwete vana Mwari vatatu. Zvino cherechedzai kuti zviri nyore sei. Zvino tiri kuzoona. Zvino ndiani uyu? Ndiani? Vamwe taurai zvino. Mwari Mwanakomana ndizvo here? Uyu ndiye Mwanakomana. Zvino saka Baba vake ndiMwari ndizvo here? Vangano vanotenda kuti Baba vake ndiMwari. Simudza ruoko rwako. Vangano vanotenda kuti Mwari ndiwo Baba vaJesu Kristu.
zvakanaka.
Zvino kuberekwa kwaJesu Kristu kwaiva kudai. Zvino tava kudzokera kunoona kuti Baba Mwanakomana nemweya mutsvene ndiani. Izvo Mateo akati mubhabhatidze muzita racho. Unoona? Zita, kwete mazita zvino, nokuti haakwanisi kuva mazita, nokuti hapana zita ipapo. Zvino kuberekwa kwaJesu Kristu kwaiva kudai. Apo mai vake Maria vakati vatsidzirana naJosefa, vasati vasangana, akawanikwa ava nemimba yaMwari Baba. Bhaibheri rinotaura kudaro here? Bhaibheri rinoti akawanikwa ava nemimba yemweya mutsvene. Zvino ndeupi weava ari baba vake? Zvino Bhaibheri rakataura kuti uyu ndiye baba vake. Zvino Jesu akati uyu ndiye aive baba vake. Zvino ndeupi wacho anova ari baba vake? Zvino kana aive navana baba vaviri, ko zvinototi kudii? Kana aive navana baba vaviri, mwana weupombwe. Zvino ngatimboverengei mberi zvishoma. Zvino Josefa murume wake zvaakanga ari munhu akarurama, wakanga asingadi kumunyadzisa pachena, asi akafunga kumuramba chinyararire. Asi wakati acharangarira pazvinhu izvozvo, tarira, mutumwa waShe akazviratidza kwaari muchiroto achiti, Josefa mwanakomana waDhavhidhi, usatya kutora Maria mukadzi wako, nokuti icho chakagamuchidzwa mukati make ndeche chii? Mweya mutsvene. Saka baba vanga vebaba vake sei, uye mweya mutsvene wova baba vake panguva imwe chete? Zvino aiva navana baba vaviri saka kana zvirizvo? Kwete, changamiri. Mweya mutsvene ndiMwari. Mweya mutsvene ndiMwari. Saka Mwari nemweya mutsvene munhu mumwe chete, kana kuti aiva navana baba vaviri? Munoona, tinoona kuti John naMary ndivanaani mushure mechinguva? Zvakanaka, regai tione kana Petro naMateo vaedza kupesana kana kuti kwete. Toona kana gwaro richizvipikisa pacharo. Kushaya kunzwisisa kwepamweya ndizvozvo chaizvo. Asi wakati achafunga pane izvi, ndaiverenga iyo ndima 20, zvino 21. Uye achazvara mwanakomana. Munhu uyu aiva wevapi? Munhu mumwe, Mwari. Uye uchatumidza zita rake kuti, nokuti ndiye uchaponesa vanhu vake kubva pazvivi zvavo. Izvi zvose zvakaitwa kuti zvizadziswe zvakarehwa naShe kubudikidza nemuprofita achiti, tarira, mhandara ichava nemimba, ichazvara mwanakomana, uye vachatumidza zita rake Imanueri, richidudzirwa Mwari vanesu. Saka John naMary vaiva vanaani vakararama vachifara kubva panguva iyoyo zvichienda mberi. Ndiani uyo akati naizvozvo endai mudzidzise marudzi ose muchivabhabhatidza muzita raBaba Mwanakomana Mweya Mutsvene? Ndiani aiva Baba? Zita raBaba Mwanakomana Mweya Mutsvene. Zvirokwazvo raive iro chokwadi, hapana kupikisana nazvo. Kwete nepaduku pose, zvinongotwasanudza gwaro. Akanga ari Baba Mwanakomana naMweya Mutsvene. Mwari vakanga vari Imanueri, vachigara nesu, vachigara mumutumbi unonzi Jesu. Zvino dzidziso yehumwe yechechi yeOneness, zvirokwazvo handibvumirane nazvo. Kufunga kuti Jesu mumwe chete sechigumwe chako chimwe aifanira kuva naBaba. Dai ainge asina, ko aizove baba vake pache zvake sei? Uye kana baba vake vaive munhu, sekutaura kunoita vanotenda muutatu, saka akaberekwa muupombwe navana baba vaviri. Saka munoona, mese makarasika nekukakavara. Maona? Asi chokwadi chazvo ndechokuti kuti vose Baba Mwanakomana nemweya mutsvene munhu mumwe chete wokugara mutabhanekeri yenyama kubvisa chivi panyika. Ndizvozvo chaizvo Mwari vanesu. Zvino nokudaro, apo Mateo 28:19, zvino imi nzverai magwaro, uye kana mukagona kuwana apo munhu mumwe chete mubhaibheri. Zvino fungai nezvazvo, zvino musaregei izvi zvichipfuura nepamusoro penyu. Apo munhu mumwe chete mubhaibheri akambobhabhatidzwa muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene. Dzoka kwandiri wandiudza kuti ndiri munyengeri, uye ndichaisa chiratidzo kumusana kwangu ndofamba nemuguta. Hazvimo mumagwaro kubva kuna Genesi kusvika kuna zvakazarurwa. Asi munhu wese ari mubhaibheri akabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Unoti imbomira zvishoma muparidzi, ko Johane haana kubhabhatidza mune chero zita zvaro zvachose? Zvakanaka, tinoona zvakaitika. Ngativhurei kuna Mabasa chitsauko 19, ndipo patinowana vadzidzi vaJohani. Munhu wese akabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Zvichienda mberi nazvino kusvikira tawana boka iri nechepano apa, Mabasa chitsauko 19. Zvino ngatitangei kuverenga zvino. Zvino tinowana vadzidzi vaJohani. Zvino zvakaitika kuti apo Aporo akanga ari gweta rakatendeuka, Akanga ari paKorinde, Paulo akati apfuura nemativi enyika kumusoro kweEfeso, ndokuwana vamwe vadzidzi vaiva vateveri vaJesu. Kana wangocherechedza chitsauko chekumashure tisatasvika ipapo, vakanga vaine nguva huru kwazvo kusvikira vaidanidzira nokufara. Vangano vanoziva kuti ichokwadi. Zvino Akwira naPrisira vakanga vachienda kumusangano. Zvino Paulo naSirasi vakarohwa nekukuvadzwa ndokuiswa mutirongo. Ndizvo here? Zvino vakauya kuno kwacho vakawana Akwira naPrisira. Zvino vakanga vaine rumutsiriro kumusoro ikoko nemuparidzi weBaptist ainzi Apollo. Uyo airatidza nemagwaro kuti Jesu aive Kristo. Zvino Paulo ndokumuwana. Paulo akati apfuura nemativi enyika okumusoro kweEfeso ndokuwana vamwe vadzidzi. Akati kwavari, imi makagamuchira Mweya Mutsvene here kubvira pamakatenda? Zvino iwe shamwari inodikanwa Baptist, kana izvozvo zvikasabvisa zvitsigiso pasi pedzidziso yako yeBhaibheri pawakati wakagamuchira Mweya Mutsvene pawakatenda. Asi Paulo aida kubvunza maBaptist aya, makagamuchira Mweya Mutsvene here kubva pamakatenda? Zvino tarisai zvavakataura. Zvino akati kwavari, tinoziva kana kutombori nemweya mutsvene. Zvino akati kwavari, mune rwani? Zvino kana uchida kutora dura mazwi rechigiriki pano, rinokuratidza makabhabhatidzwa mune zvipi? Mune rwani? Makabhabhatidzwa sei? Zvino vakati kwaari, pasi paJohani kumashure kuno, Johani akati bhabhatidza. Zvino ndinoda kukubvunza, dai wakava nerubhabhatidzo irworwo, waizogutsikana narwo here? Murume mumwe chete akafamba naJesu achipinda murwizi, akabhabhatidza Jesu Kristo. Murume mumwe chete iyeye akanga abhabhatidza vanhu ava. Irworwo rubhabhatidzo rwakaisvonaka kwazvo, kwete kusasa, kwete kudurura, asi kunyudzwa muJorodhani yekare nemadhaka panzvimbo imwe chete akabhabhatidzwa Jesu. Pafunge ipapo. Paulo akati, makagamuchira Mweya Mutsvene here kubva pamakatenda? Ivo iye vakati, tinoziva kana kutombori nemweya mutsvene. Akati, makabhabhatidzwa sei? Vakati, takabhabhatidzwa. Makabhabhatidzwa sei? Nerwa Johane. Zvino tarisai zvakataurwa naPaulo, tarisa pano. Zvino akati kwavari, makababa nerwa Johane, uye ivo. Zvino Paulo akati, Johane zvirokwazvo akabhabhatidza rubhabha rwekutendeuka, achiti kune vanhu, vanofanira kutenda kuna iye anozouya shure kwake, kureva kuti pana Jesu Kristu. Munoona, Johane aibhabhatidza bedzi kusvika pakutendeuka, asi rubhabhatidzo rwemumvura muzita raJesu nderwekuregererwa kwezvivi. Yananiso yakanga isati yaitwa ipapo, zvivi zvaisagona kuregererwa. Zvino kwaingove kupindura kweHana. Sepasi pemurayiro, Ruka 16:16 yakati, murayiro nevaprofita zvaivapo kusvikira pana Johane, kubvira ipapo umambo hwakaparidzwa. Zvino tarisai, uye tarisai. Zvino Paulo akati kwa, zvino tarisai, makagamuchira here? Ndima 5. Zvino vakati vazvinzwa izvozvo, vakabhabhatidzwa zvakare muzita raJesu Kristu. Ndizvo here? Zvino vanhu ava, vanhu vari muna mabasa 2, vakabhabhatidzwa muzita raJesu. MaJudha akabhabhatidzwa muzita raJesu. Marudzi akabhabhatidzwa muzita raJesu. Uye munhu wese muBhaibheri rose akabhabhatidzwa muzita raJesu. Zvinotsvakai nzvimbo imwe apo chero mumwe akambobhabhatidzwa neimwe hayo nzira. Uye ndichadzokera chaiko kuno ndokuratidzai apo chechi yekatorike inozvibvuma. Uye yoti munopfugamira kwazviri ndokuti panogona kunge paine maprotestanti akaponeswa nokuti vane dzimwe dzidziso shoma dzechikatorike. Sekubhabhatidza muzita raBaba, Mwanakomana nemweya mutsvene, kuti chechi tsvene yekatorike ine kodzero yekushandura chirongwa ichocho kubva muzita raJesu kuva Baba, Mwanakomana nemweya mutsvene. Uye chechi yechiprotestanti inozvibvuma. Ino haidaro, ndinogara neBhaibheri, ndinotenda Bhaibheri. Unoti, hama Branham, munorayira vanhu kuti vabhabhatidzwezve here? Zvamazviro kwazvo, Paulo akazviita pano. Zvino tarisai, ngatitorei vaGaratiya 1:8, tigoona zvakataurwa naPaulo. Kunyange isu, kana mutumwa anobva kudenga, akakuparidzira imwe evhangeri, ngave akatukwa. Hezvo kaizvo. Kana isu kana ngirozi, uye Paulo murume mumwe chete akarayira kuti vanhu vabhabhatidzwe zvakare, vakanga vaine rubhabhatidzo rwuri nani kwazvo pane rwawakava narwo, hama yangu. Nokuti Johani mubhabhatidzi akanga ari hama yaJesu pachake, mukoma wekwamaiguru achibhabhatidza hama yake chaiyo murwizi rweJorodhani, ndokutendeuka ndokubhabhatidza vadzidzi vaJohani. Zvino Jesu akati, izvozvo hazvishande. Kana kuti Paulo akazvitaura, uye akavarayira kuti vabhabhatidzwe zvakare muzita raJesu Kristu vasati vakwanisa kugamuchira Mweya Mutsvene. Mushure mekunge vambenge vachidanidzira uye vachirumbidza Mwari nekuva nenguva huru, vachiva nerumutsiro rukuru rukuru, uye nokuratidza neBhaibheri nedzidzo yavo yeBhaibheri kuti Jesu akanga ari Kristu, vangana vanoziva kuti ndiro gwaro racho. Chitsauko 18, zviro kwazvo ndiro. Hezvo kaizvo. Saka hapana mubvunzo kwazviri. Zvino regai ndikupei pfungwa diki yakakosha. Zvino haana kumbobvira abuda muurongwa, Asi muna Luka, Mateo chitsauko 16, Jesu pavaka buruka mugomo. Anoti, vanhu vanoti ini mwana komana wemunhu, ndine ani? Vamwe vanoti ndime Eliya, uye vamwe vanoti muri muprofita, uye vamwe vanoti muri uyu uyo. Akati, asi imi munoti ani? Petro akati, ndimi Kristu mwana komana waMwari mupenyu. Tarisai, wakaropa fadzwa iwe Simoni ba Jona, mwana komana waJonas, nyama neropa hazvina kuzarura izvi kwauri. Amen. Maona, zvinofanira kuuya nechizaruro chemweya. Nyama neropa hazvina kumboudza Abheri kuti akanga akakanganisa, Kaini kuti akanga akakanganisa, hazvina kumboudza Abheri kuti Kaini akanga akakanganisa. Asi chaiva chizaruro chaiva naAbheri, rakanga riri ropa. Tiri kuuya mubvunzo iwoyo maminiti mashoma. Rakanga riri ropa, kwete michero yakati bvisa mubindu reEden. Rakanga riri ropa, uye Abheri nechizaruro chomweya akazarurirwa naMwari kuti rakanga riri ropa. Uye iye nokutenda, vaHebheru 11:1 inoti, akapa kuna Mwari chibayiro chakanakisisa kupfuura Kaini, icho Mwari vakagamuchira chibayiro chake. Hezvo kaizvo, munoona, akachipirisa nokutenda nechizaruro. Zvino tarisai, nyama neropa hazvina kuzarura izvi kwauri, kusvika chaiko kuna Ishe Jesu. Asi baba vangu vari kudenga, vazarura izvi kwauri, uye pamusoro pedombo iri, chizaruro chaJesu Kristu. Pamusoro pedombo iri ndichavaka chechi yangu, uye masuwe Gehena haakwanise kuikunda. Ndizvo zvakataura chemweya chiza, uye ndinoti ndiwe Peturo, zvino ndichakupa makii eumambo. Uye chero nekuti une gwara repamweya rakavhurika pakati pano nekudenga, nyama neropa hauna kumbobvira wapinda museminari, hauna kumbobvira wapinda kuchikoro, hauna kumbobvira watora koko kosi yedzidzo yeBhaibheri, asi wakamirira pana Mwari, uye Mwari vazvizarura kwauri, uye zvamazvoro kwazvo ndiwo magwaro akajeka anozvibatanidza pamwe chete. Ndinoti ndiwe Petro, ndizvozvo, uye ndichapa kwauri makii. Uye chaunosunga panyika ndichachisunga kudenga, chaunosunungura panyika ndichachisunungura kudenga. Zvino Petro ndiye aive mutauri pazuva rePentecost. Apo vese pavaitya kutaura, akataura nokuti, imi varume veJudhea nemi munogara muJerusarema, ngazvizivikanwe kwamuri, uye teererai kumashoko angu. Ava havana kudhakwa sekufunga kwenyu muchiona kuti awa yechitatu yezuva. Asi izvi ndizvo zviya zvakataurwa nemuprofita Joeri, zvichaitika kuti mazuva ekupedzisera, Mwari vakataura, ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose, vanakomana nevanasikana venyu vachaprofita, uye nepamusoro pomurandakadzi wangu, mushandikadzi wangu, ndichadurura mweya wangu, uye ndicharatidza zviratidzo kumatenga kumusoro uye nezasi munyika, neshongwe dzoutsi nemhute, zvichaitika zuva guru uye rinotyisa raJehovha risati rasvika, kuti ani naani achadana pazita raShe achaponeswa. Hezvo kaizvo, ini zvangu, regai nditaure kwamuri ndakasununguka nezvatateguru Dhavhidhi, akati akafa zvose nokuvigwa, uye guva rake riri pakati pedu kusvikira nhasi uno. Naizvozvo ari muprofita, akaona akafanomuona ari muruoko rwavo rworudyi, uye handisi kuzozungunutswa. Uye zvenyama yangu ichazorora mutariro, nokuti haangasiyi mweya wangu mugehena, kana kutendera uyo mutsvene wenyu kuti aone kuora. Zvino Dhavhidhi zvose akafa akadaro, nekuvigwa, uye guva rake riri pakati pedu nhasi, asi ari muprofita akafanoona kuuya kwaiye akarurama, uyo Mwari vakamuita zvose Ishe naKristu. Ini zvangu, hayo magwaro enyu, hecho chinhu chacho, ndizvozvo. Zvino, tinoona pano zvino kuti nzira chaiyo, uye nzira yemazviro kwazvo, uye nzira yoga yakambogadzwa. Zvino Petro aive nemakii, uye pazuva raakaparidza vakati, zvino tarisai, heino cheche yekutanga. Imi makatorike teererai kune izvi. Imi makembolites teererai kune izvi. Imi mabaptist nemamethodist teererai kune izvi. Uye nemi mapentecost teererai kune izvi. Church of God, manazarine, pilgrim holiness teererai kune izvi. Petro akanga aine makii. Zvino akanga aine simba. Kana kuti Jesu akareva nhema. Uye hazvibviri kuti areve nhema. Zvinhu zviviri zvisingashanduki. Hazvibviri kuti Mwari areve nhema. Akanga aine makii. Jesu akamupa makii. Paakamuka nezuva retatu saizvozvo, aive nemakii erufu uye gehena. Asi kwete makii ekuumambo, Petro aive nawo. Ndizvozvo chaizvo. Uye zvino tarisai, Petro, une makii akarembera padivi pako, uye uri kuparidza. Mubvunzo unouya, vaya vatendeuka vekutanga vechechi itsva, chechi yekutanga yechiKristu, zvino Katorike, zvino Baptist, Methodist, Presbyterian, muri padzidziso itsva yechechi here? Onai kana muri. Varume nehama, chii chatingaita? Petro akasimuka akati, tendeukai mumwe nemumwe wenyu, tarisa mukomana maisiro anoita makii ayo apa. Kristu achaaisa kudenga. Tendeukai mumwe nemumwe wenyu, uye mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu. Ndiwo mapindiro anoita umu. kuti mukanganirwe zvivi zvenyu, zvino muchagamuchira chipo chemweya mutsvene. Makiya akarira ketyke pano uye akarira ketyke uko. Ndicho chikonzero vadzidzi vaJohani vakatozouya kuzobhabhatidzwazve zvakare muzita raJesu Kristu vasati vagona kupinda kudenga vawana mweya mutsvene. Akachengeta shoko rake. Saka hazvikuvhiringe zvino, zvinodaro here? Maona. Zvokwazvo, Mateo 28:19 aive madunhurirwa, kwete zita. Zvakanaka, tine imwe nguva yakawanda zvakadini? Tinogona here kuwana mamwe maminitsi 15 ekupindura mimwe mibvunzo mishoma nekukurumidza chaiko? Tinogona here? Zvakanaka, tichakurumidza chaizvo. Ndine miviri zasi kuno kuzasi, andanga ndichida kutora nokukurumidza, ndoibatanidza pamwe neizvi. Kana ndikakwanisa, zvino ndinogona kuzotora mimwe yacho yose svondo mangwanani. Kaini aiva mwana wenyoka here? Uyu wakanaka. Kana zvakadaro, sei Eva asina kubata pamuviri kutozosvikira mushure mekunge Adamu amuziva? Zvimwe chete, mubvunzo unotevera wakafanana. Waiva muti chaiwo here wakadyiwa muchero naEva? Akaona kuti wakanga wakanaka kuti udyiwe. Zvakanaka. Hama hanzvadzi chero angavani, ngatidzokerei muna Genesis tigoona chimwe chinhu pano. Ngatiendei kuna Genesis 3:8 kana muchida. Zvakanaka. Uye nyatsoteererai zvino. Zvino ndichaunza nyaya yacho. Zvose zvainge zvakachena uye zviri zvitsvene. Pakanga pasina chivi kana kusvibiswa. Zvino ndichawana wako mubvunzo uyu wekutanga kutanga. Muti muupenyu pakati pebindu pakati pomuti, muti waiva mukadzi. Zvino ndichazviratidza kwamuri nemagwaro kana mukanyatsotsungirira maminitsi mashoma. Tichaona kutanga kana akanga ari kuti akabata pamuviri here asati aziva Adama kana kuti kwete, kana kuti asati. Teererai. Zvino vakanzwa izwi raJehovha Mwari vachifamba mubindu mukutonhorera kwezuva. Zvino Adhama nomukadzi wake ndokunovanda pamberi paJehovha Mwari pakati pemiti yemubindu. Zvino Jehovha akadana kuna Adhamu uye akati, uripiko? Iye akati, ndanzwa izwi renyu mubindu uye ndikatya nokuti ndanga ndisina kusimira. Zvino akanga asingazive izvozvo neziro wacho. Chimwe chinhu chakanga chaitika. Chimwe chinhu chakamuzarura kuti akanga asina kusimira. Uye ndikabva ndavanda. Zvino akati, ndianiko wakuudza kuti wanga usina kusimira? Wadya kanhizve muti here? Kudya kubva pamuti kunomuita kuti acherechedze kuti ainge asina kusimira? Sezvandinogara ndichitaura, iye haisi nyambo, handizvireve kuva nyambo. Asi kana kudya maapurozi kwakaita kuti vakadzi vaone kuti havana kusimira, zviri nani titambidze maapurozi zvakare? Maona. Kwakanga kusiri kusasimira, wakanga usiri muti, apurozi ravakadya kwaiva kusangana pabonde. Tarisai. Wadya kanhizve muti wandakakurayira kuti urege kudya? Zvino murume akati, mukadzi wamakandipa kuti ave neni, ndiandipa muti wacho uye ndikadya. Zvino Jehovha vakati kumukadzi, chii ichi chawaita? Zvino mukadzi akati, nyoka yandinyengera. Nyoka yandinyengera ndikadya. Nguva refu asati abata pamuviri, munoona, naAdhamu. Adhamu akamuziva uye akabata pamuviri, akabereka ndokubereka Abheru. Asi ndinoda kukubvunzai kubva pamaonero chaiwo, zvino kukuratidzai kuti aive muti, mukadzi wese muti wemuchero. Vangaani vanozviziva? Hausi chibereko chaamai vako here? Zvirokwazvo uri. Uye pakati pemuchero kana kuti pakati pemuti, muchero waasingabati. Kana mukacherechedza, Jesu akanga asiri muti weupenyu here? Haana here kuvimbisa muna mutsvene Mateo kana mutsvene Johani, chitsauko 6, ndini chingwa cheupenyu chakabva kuna Mwari chichibva kudenga? Kana munhu akadya kubva pamukadzi, uye tarisai, kubudikidza nekuzvarwa kwe nemukadzi tose tinofa, nokuti tiri pasi perufu. Ndizvo here? Kubudikidza nekuzvarwa nemudzimai, kubudikidza nekuzvarwa nemurume, tose tinorarama nokusingaperi. Mukadzi muti werufu, murume muti weupenyu, nekuti mukadzi haatomborina kana upenyu maari.
ndizvozvo chaizvo chizenga cheupenyu chinobuda mumurume ndizvo chinopinda mumukadzi uye mukadzi haasi chinhu kunze kwechirindiro uye mwana haana kubatanidzwa asi nerukuvhute chete hapana kana kadodzi kamwe keropa raamai kari mumwana akaberekwa muropa rake asi hapana kana kadodzi kamwe mumwana enda unotsvaga kana kuverenga bhuku rachiremba kana kubvunza chiremba wako uchaona hakapo kwete changamiri hapana kana kadodzi kamwe zvako zvachose anongova zai ndizvo zvoga uye upenyu hunobva kumurume iwoyo mufananidzo wakanaka wokuratidza kuti kubudikidza nemukadzi kubudikidza nekuzvarwa kwepanyama tese tinofanira kufa nokuti takafa kubva pakutanga kwacho uye kubudikidza bedzi nemurume kristu jesu tinogona kurarama zvino heyo miti miviri yamubindu reedheni hamukwanisi kuzviona here zvino tarisai zvino nezuva iroro kwakanga kuine kerubhi rakaiswa rakarinda muti uyu kuti kana vakangoravira muti weupenyu iwoyo vese vaizorarama nokusingaperi vangana vanozviziva izvozvo vese vaizorarama nokusingaperi uye kekutanga kavaizogona kuuravira mutumwa akati tichaurinda vakaisa makerubhi ipapo aine minondo iya inopfuta kwakananga kumabvazuva kuuchengeta vakaudzosera kumabvazuva ndokurinda muti iwoyo neminondo inopfuta kuti vasakwanise kupinda mukati kuti vauwane muti uyu zvino jesu paakauya akati ndini chingwa cheupenyu zvokuti munhu akadya chingwa ichi haangatongofi hoyo muti wako hoyo mudzimai wako heko kusangana kwako pabonde kunounza rufu sechokwadi chekuti kune chido chekusangana pabonde kune rufu runosiyiwa nacho uye sechokwadi chekuti pane kuberekwa kupamweya pane upenyu husingaperi hunosiyiwa nahwo rufu runouya nekuberekwa nemukadzi uye upenyu hunouya nekuberekwa nemurume amen hezvo kaizvo zvino ngatidzokerei kuna Kaini mungandiudze here kuti mweya iwoyo neutsinye ihwohwo zvakabva kupi dai Kaini tarisai dai Kaini aive mwanakomana waadhamu uyo aive mwanakomana wamwari ko huipi ihwohwo hwakabvepi chinhu chekutanga paakazvarwa aivenga aive mhondi aive negodo uye zvinotora unhu hwababa vake pekutanga-tanga kumavambo rusiferi uye aiva pamavambo aive negodo namikaeri izvo zvakatanga dambudziko rose vangana vanozviziva izvozvo zvino Kaini aive neunhu hwababa vake uyo aive negodo nemuninyina wake ndokumuuraya kuchena ikoko unhu ihwohwo hawaigona kubuda mudzinza rakachena iroro zvakauya zvaifanira kubuda mudzinza iro rakatsveyama uye cherechedzai Kaini paakangozvarwa uyewo Abheri paakaberekwa mushure make ndokuva nemimba naadhamu uye akaziva akamuziva ndokubereka mwanakomana Abheri zvino Abheri akanga ari mufananidzo wakristu zvino Abheri paakaurayiwa Seti akatora nzvimbo yake rufu kuvigwa nerumuko rwakristu mumufananidzo asi zvino Kaini ainamata mabasa ake ose enyama sezvakangoita chechi yenyama nhasi vanoenda kuchechi vanonamata Kaini ainamata akanga asiri uyo asingatendi akanga asiri mukomunisti Kaini akanga ari mutendi akaenda kuna Mwari akavaka aritari akaita zvese zvokunamata zvakaitwa naAbheri asi akanga asina chizaruro chepamweya chekuda Mwari ngariropafadzwe zita rashe hezvo kaizvo munozviona here akanga asina chizaruro chepamweya uye ndiro dambudziko nechechi nhasi zvino Jesu akati aizovakira chechi yake pachizaruro chepamweya ichocho mazvibata here ini zvangu masuo enyu anogona kuvhurika zvino munoona chizaruro chepamweya Kaini akauya akavaka aritari akanamata akauya nechibayiro akapfugama akarumbidza Mwari akanamata Mwari akaita zvose zvokunamata zvakaitwa naAbheri zvino Mwari vakamuramba zvachose nokuti akanga asina chizaruro chepamweya teverai dzinza rimwe chete iroro raKaini kudzika zasi kusvika kuareka kubva muareka kukwidza kupinda muIsraeri kubva muIsraeri zvichienda mberi kupinda muna Jesu uye kubva muna Jesu kuenda mberi kusvikira nhasi uno uye muone kana chechi iya yenyama yedzidzo yepamavambo yakaomarara uye yakatonhora yakadzidza ndinoreva varume vane magwaro vanoziva dzidziso yose nedzidziso dzebhaibheri vanogona kuzvitsanangura vakomana kungodai asi vasina chizaruro chemweya ndizvozvo ndiyo dzidziso yaKaini bhaibheri rakati nhamo kwavari nokuti vakaenda nedzidziso yaKaini vakamhanyira mukukanganisa kwabharamu uye vakaparara mukukakavara kwakora bhuku rimwe chete judhasi akati vakatemerwa kutongwa uku
zviro kwazvo ndizvo zvavari maona Bharamu aiva chii akanga ari mubhishopi akanga ari pamusoro pechechi yose akauya kumusoro ikoko aine dzidzo yepamavambo sekukwanisa kwake akapa mutarisei akamira kumusoro ikoko pane vane mukurumbira akamira kumusoro ikoko mune vakakurumbira vavo vakuru uye vakanga vasiri vanhu vasingatendi vaiva vatendi rudzi irworwo irworwo rwemoabhi rwakabuda kubva pamwanasikana waroti roti akararama mwanasikana waroti uyo akararama nababa vake zvino akabata pamuviri ndokubereka mwana uye mwana iyeye aiva kwakabva rudzi rwemoabhi zvino vaive sangano guru vanhu vakuru vanoyemurika uye vaive nemachinda nemadzimambo nevakakurumbira vaive nemabhishopi nemakadhinari nezvose zvino hepano ndokuuya boka revaumburuki vatsvene rimwe boka israeri boka duku rekare rakanga risiri sangano raisanganisira masangano ose zvino vakaita zvose zvakanga zviri pamepu kuti zviitwe zvakaipawo zvakare asi zvazvaive vaive nechizaruro chepamweya uye mwari vaive navo mushongo yemoto ndii ndinoziva kuti vaive nezvinhu zvenyama uye vanhu vakati boka rakadaro rezvimarara sairoro hapana chekuita kunze kwokuvadzingira kunze asi vaive nechizaruro chepamweya uye vaive nedombo rakarohwa vaive nenyoka yendarira vaive neshongo yemoto yaifamba navo hareruya ndinoziva munofunga kuti ndiri kunzwa manyawi asi handisi ndiri kungonzwa zvakanaka cherechedzai pandinofunga mwari vamwe chete ivavo nhasi vanogara nesu chichiri chizaruro chepamweya cheshoko zviro kwazvo ndicho ndichocho nokusingaperi ngariropafadzwe zita rashe hongu changamire heunoya akasimuka kumusoro uko wedzidziso yepamavambo iro boka remabhaptist nemapresbyterian vakamira pamusoro pechikomo uye ndokutora bhishopu wavo kunze ikoko uye vaingova vachinamata uye nemhando imwe chete yechinamato vachinamata mwari mumwe chete vakati tarisai zasi uko kuboka iro remarara nai havana kana sangano havasi chinhu kunze kweboka revaumburuki vatsvene vanobvunda vanozhambatata ndizvo here chaizvoizvo vakanga vari kana musingatendi kuti vaive vaumburuki vatsvene dzokerai muna Genesi muone pavakayambuka zvino chishamiso chakaitwa uye Miriamu akatora tamborini akadzika nemahombekombe achiiridza achitamba mumweya uye Mozesi akaimba mumweya kana risiri roboka revataiti vakasununguka vaumburuki vatsvene handizivi kuti chii vachiimba nokusvetuka nokurumbidza uye nguva dzose marudzi aivavenga asi mwari vakanga vainavo vaiva nechizaruro chepamweya vaitevera shongo yemoto iya zvino moabhi akati zvino tarisai pano tichadaidza makadhinari ese nemabhishopi ese nevakuru vematunhu ose uye tovaunza kunze kuno tichaita chimwe chinhu pamusoro pazvo nokuti tiri nyika inonamata hatizoregi nhema idzi dzichisanganiswa musangano redu rakanaka saka vakavaunza kunze ikoko zvino vakavaka maaritari gumi nemaviri ndiwo chaivo aiva naisraeri maaritari gumi nemaviri vakaisa pamusoro payo zvibayiro gumi nezviviri nzombe chaizvoizvo zvaive neisraeri zvaidiwa namwari vakaisa makwai gumi nemaviri pairi zvichimiririra kuuya kwaishe Jesu Kristu makwai gumi nemaviri munzvimbo dzose mbiri vese vane mukurumbira mabhishopi navose vakamira vakapoteredza vakabatidza chibayiro vakanyengetera vakasimudza maoko avo kuna Jehovha ndokuti Jehovha tinzwe iwo vaiedza kuitei zvino Bharamu wavo wakare akaenda saizvozvo zvino mweya wakaburukira pamusoro pake chokwadi asi akanga ari wenyama mweya unogona kuwira pamusoro pemunyengeri bhaibheri rakadaro makandinzwa ndichizvidzidzisa izvozvo zvino mvura inonaya pamusoro pevakarurama nevasina kururama asi zvinofanira kuenderana neshoko ndipo paunozviwana zvino paakadaro uye apo mweya kunyange zvakadaro waive pamusoro pake wakataura chokwadi akaedza kutuka israeri zvino akaropafadza israeri zvino kana mwari vachingoremekedza chechi yakanaka nemubhishopi akanaka nemufundisi anoshamisa boka revanhu vakadzidza vakanga vakasungirwa kugamuchira chibayiro ichocho nekuti pane zvinotarisirwa akanga akangofanana neisraeri asi akanga asina chizaruro chepamweya cheshoko pamwe nekuda kwamwari hezvoka izvo ndiwo mutsauko nhasi tarisai pana Jesu vakati kure nemuchinda yeye tinoziva kuti musamariya anopenga ungatidzidzisa here izvi handiti wakazvarwa muupombwe wakanga usiri chimwe chinhu kunze kwemwana woupombwe hwokuuya naye baba vako ndiani unoti mwari ndiwo baba vako iwe nyakumura sei unoreva kutiudza takanga tiri vaparidzi takanga tiri mubhishopi kubudikidza navana baba vana baba vana baba vana baba vana baba vana baba vana baba vemadzisekuru edu vaiva vaparidzi namubhishopi takazvarwa uye tikakurira muchechi takapfuura nemaseminari epamusorosoro tinoziva shoko rose kusvika kwokupedzisira zvino iwe unoedza kutidzidzisa wakamboenda kuchikoro kupi wakaona kupi kudzidza uku akati muri wababa venyu dhiabhori akadaro Jesu Vakanga vasina zviratidzo nezvishamiso pakati pavo. Vakanga vasina kupodza kwaMwari nezvinhu pakati pavo. Vakanga vasina maropafadzo pakati pavo. Asi Jesu aiva zvemazviro kwazvo chizaruro chepamweya chemagwaro. Vakati, handiti zvakanyorwa kuti nekuti. Jesu akati, hongu, uye zvakanyorwawo zvakare. Asi Mwari vakasimbisa munhu wavo nezviratidzo zvake. Petro akataura zvimwe chete pana mabasa 2 akati, imi varume veIsraeri, Jesu weNazareta, murume akapupurirwa naMwari pakati penyu nezviratidzo nezvishamiso Mwari zvavakaita naye pakati, izvo zvamunoziva imi mose. Hezvo kaizvo. Iye akaendeswa nekufano nedare guru reSanhedrin kumusoro uku, asi nekufano ziva kwaMwari, Mwari vakafano mutemera kufa nerufu urwu. Makamuendesa nemaoko ane utsinye uye akaipa, makarovera muchinda woupenyu uye akamutswa naMwari uye tiri zvapupu zvacho. Muparidza akadini haana aisagona kana nekusaina zita rake asi aiziva Mwari. Vakatiwo vakamucherechedza kuti akambenge aina Jesu zviro kwazvo chizaruro chepamweya. Ini zvangu zvino hezvo kaizvo. Kaini aingova mumutsara iwoyo. Chechi iyoyo yenyama iri mumutsara mumwe chete nhasi. Chechi yemweya ichine shongo yemoto, ichine zviratidzo zvishamiso, ichina Kristu mumwe chete. Anosimbisa nzira yose kubva pagwayana riri kufa mubindu reEden kusvikira pakuuya kwechipiri kwegwayana. Zviro kwazvo mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Uye dzidza iroro raKaini rinonamata uye rakakwenenzverwa nekuva nedzidzo zvichinyatsodzika zvimwe chete zvimwori zvimwe chetezvo zuva nezuva zvimwori zvimwe chete. Vatsoropodzi nevatambudzi saKaini akanga ari kuna Abheri ndizvo zvavari nhasi. Uye vakange vari uye vachagara vakadaro venyama vasingatendi ndizvozvo chaizvo. Zvino Genesis 3:8 uyewo zvakare ndaisa 20 pano yandanga ndakatarisa nguva yapfuura. Zvino Adhamu akatumidza mukadzi wake Eva nokuti ndiye amai vevapenyu vose. Maona, ndeapo mushure mekunge kunyengerwa uku kwatoitika. Kaini aiva, zvino chimbomirai, unoti kone nzira ipi nyoka? Asama, tarisa pano. Bhaibheri haritaure kuti yaive nyoka. Bhaibheri rakati yakanga iri mhuka ine mano kupfuura mhuka dzose dzesango. Yakanga isiri chipuka chinokambaira, yaiva mhuka. Yaive, zvino ipapo, uye regai ndingokupai ichi sechiratidzo chidiki pakati pedu kana muchida. Ndipapo sainzi yakavhiringika, chinhu chiri pedyo sane munhu chavanogona kuwana, chimpanzi. Vanga vanoziva izvozvo. Asi pane chimwe chinhu pakati ipapo. Havagone kuita kuti mapfupa echimpanzi kuti asangane nemapfupa emunhu. Asi ndicho chinhu chiri pedyo sa. Vanogona kumuunza kubva kubururu, vanogona kumuunza kubva kuzunguzurwa, vanogona kumuunza zvichienda kumusoro kusvika kumhuka nemhuka yega yega, vanogona kumuunza kusvika pane chitsere. Ukatora chitsere wobvisa ganda pachiri, chakangofanana nemukadzi mudiki. Zvimwe chete, mudzosere nezvose, wozvimisa ipapo, woenda unodhonza mudzimai se, womisa mukadzi saizvozvo, zvakangofanana nechitsere. Tsoka inobuda zvakafanana. Uye ruoko runobuda sezvizvi, sezvakangoita munhu. Asi chimpanzi chinoswedera pedyo kupfuura izvozvo. Chakatoda kunge, asi havakwanise kuchiwana. Hechino chakavanzika chidiki, kana uchida kuchiziva. Unoziva here pachiri? Zvakavanzwa kwavari. Vanogona kuchera mapfupa ose avanoda, vanogona kuchera vavezi, vanogona kuchera uye nesainzi, uye nyanzvi dzezvenguva dzinogona kuyera kureba kwenguva nezviereso zvemaatomu, asi havafe vakazvibata. Nokuti ndiyo yaiva nyoka yakanga yakafanana nomunhu kupfuura zvinhu zvose zvaiva panyika. Zvino Mwari vakaituka ndokuisa padumbu rayo, uye yakabva yashanduka kuita nyoka isina mufananidzo wemunhu. Zvino chingokwenya musoro wako, ivo vezvesainzi, uye rega vatore izvozvo kwechinguva. Asi Bhaibheri rinotaura kuti yakanga iri mhuka ine mano kupfuura mhuka dzose dzesango. Ndizvozvo chaizvo. Yakanga iri iyo chibatanidzo chiya chinomira pakati pemunhu netsoko. Zvino Mwari vakaituka ndokuidzoserazve padumbu rayo nokuda kwechinhu chayakanga yaita. Yakanyengera mukadzi uyu uye yakabereka mwanakomana wake wekutanga aiva Kaini. Aienderana neunhu kufemera kwenyoka pachayo, dhiabhori akapinda munyoka akaita izvozvo. Uye zvadaro akava nemimba akabereka, akabatazve pamuviri mushure mekunge anyengerwa. Zvinotarisai, akanyengera, akanga atoda, saka akaita zvisizvo. Asi iye chaizvoizvo akanga ari pamutemo paakava nemimba nomurume wake, nokuti izvozvo zvinogona kunge kakava kakawanda kwazvo mushure mazvo, mwedzi yakawanda nemazuva mazhinji mushure mazvo. haukwanise kuzviziva izvozvo. Hatizive asi akabereka naAdamu. Uye mumwe munhu anga achitova nemubvunzo wacho achiti, saka mwanakomana akati, mukadzi ari kuzo, sakaini paakaberekwa, akati ndawana mwanakomana abva kuna She. Zviro kwazvo chaizvo izvo. Zvaifanira kudaro, waiva murayiro wemasikirwe. Ndizvo chaizvo zvauri nhasi. Kana wazvarwa, Mwari havambodziki kuti vakugadzire. Uri chibereko chababa namai vako, uye uchava kuchava vana vako vachava zvibereko zvako. Kuberekana nguva dzose zvichienda zvichidzika semiti yembeu nezvimwe zvakadaro, asi zvichidzokera kune zvepamavambo. Ndinoimba kuti zvinozvitsanangura. Tine nguva yakawanda zvakadii? Hatichisina imwe. Teererai kune uyu wakanaka unotevera, watiri kuwana svondo. Nemweya mumwe chete, tose tinobhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete. Tinoda kuziva izvozvo. Kristu panguva iyo, zvino ndinofunga ndinowana mamwe magwaro. Magwaro akanaka pane izvozvo. Heunoi uyu wakanaka. Sezvakangoita, mungandibvumira here imwe zveminiti kana maviri kuti ndipindure uyu? Unogona kuzvipindurira pachawo. Apo pamunoti, vakaipa vagone kutsva nokusingaperi. Saka zvino ndaisa muJehovha witness pakumhanya, handina here? Apo pamunoti, vakaipa vazotsva nokusingaperi. Munoreva mugehena here kana mudziva remoto? Ndinoziva kuti zvinonzi muna zvakazarurwa, ndicho chitsauko 20, kuti gehena richakandwa mudziva remoto. Kana vakasatsva nokusingaperi, zvino chii chinoitika kwavari? Sezvandangopedza kutaura hama kana hanzvadzi, chero angavani, vanotsakatika. Vanenge vasisipo, vakanga vaine mavambo, uye ipapo ndipo pavanoperera. Havachisiri chinhu zvachose. Zvichaita sei, vachatsva kusvika rini? Izvozvo zvakaoma kutaura. Asi tarirai apo. Kana ukangokwanisa kuisa izvi mupfungwa dzako munoona, zviri nyore kwazvo. Kunongova nemhando imwe chete yeupenyu husingaperi. Uye hunouya kubudikidza naMwari pachavo. Uye Mwari voga ndivo upenyu husingaperi. Kana ukangosvika pano mudura mazwi, tsvaga shoko rechigiriki rokuti zoe. Zoe ndiwo upenyu husingaperi. Upenyu husingaperi ndiMwari. Zvino Jesu akati, ndinovapa upenyu husingaperi. Uye kana ukatarisa pano mudura mazwi, rakati zoe. Ndiwo bedzi upenyu husingaperi huripo. Hakuna nzvimbo mubhaibheri parinombotaura kuti kuchava negehena rekusingaperi. Rakati vachatsva narini narini. Zvino kuti uwane shoko narini, tarisai eon. Macherechedza here pano mubhaibheri? Vangani vakambonzwa zvichitaurwa uye maeon nemaeon? Vangani vanoziva kuti eon chikamu chenguva? Handiti chokwadi. Chero munhu anoziva kuti eon chikamu chenguva. Zvino vachatsva kwenguva dzisingaverengeki. Ndizvo zvikamu zvenguva, kukandirwa mudziva remoto uye votsva kwenguva dzisingaverengeki. Maeon zvinoreva zvikamu zvenguva. Vanogona kutsva kwemakore mamiriyoni mazana vachirangwa, asi pakupedzisira vanofanira kusvika kumagumo, kutsakatika zvachose. Munoona, nokuti chinhu chose chisina kukwana ndeicho chakatsveyamiswa kubva pane chakakwana, uye chakanga chiine mavambo, saka chinofanira kuva nemagumo. Asi isu tinotenda muna Ishe Jesu Kristu, tine zoe, upenyu hwaMwari vomene matiri, uye tine upenyu husingaperi. Kwete kuva neupenyu narini narini, mutadza neupenyu hunopera, asi isu tine upenyu husingaperi. Hama Cox kasirikare vakanga vakagara munzira yangu yepamba tisati taisa mushure mekunge tava nematombo ipapo. Zvino vakanhonga chipuka chidiki chekare kare, zvino vakati, hama Branham, chine makore mangani? Oh, ndakati, maererano nenguva munogona kuti chine makore zviuru gumi. Imwe mhando yechipuka chiduku chekare kare chemugungwa chakamborarama pane imwe nguva. Kamuka kaduku kemugungwa kanogona kunge kakararama kare kare mumazera akapfuura. Vakati, chimbofungai kuti upenyu hwomunhu hupipisei kuupenyu ihwohwo? Ndikati, oh, asi hama, chinhu ichocho chine magumo. Asi upenyu hwatinahwo muna Kristu hauna magumo. Chinogona kurarama narini kakapetwa kaviri kana katatu, asi hachizombovi neupenyu husingaperi, nokuti upenyu husingaperi hunobva kuna Mwari woga nokusingaperi. Uyo anonzwa mashoko angu uye achitenda kuna iye wakandituma ane upenyu husingaperi, uye haafi akauya pakutongwa asi abva murufu achienda kuupenyu. Hezvo kaizvo, unowana upenyu husingaperi nokuva mutende. Munhu asingatendi ane upenyu hunopera. Nokusingaperi, mutende ane upenyu husingaperi, uye hakwanisi kuparara nokuti iwo hauperi. Asi mutende achaenda, asingatende achapfuura nemunyika, achava nekusuwa nhamo, zvaanoti kuva nenguva huru, hupi, kuva nenguva huru, vakadzi waini, uye nguva huru, anofunga kuti ari kuenderera mberi. Achafa, achapinda mudziva remoto nesuruferi inopfuta, umo kupisa kunoramba kuripo narini narini uye pamwe kwemakore mamiriyoni zana mweya wake unogona kutambudzwa mudziva remoto nesuruferi. Ini unoti zvichafanana nesuruferi yenguva dzose here? Ndinotenda kuti zvichange zvakaipa zvakapetwa kamiriyoni kupfuura izvozvo. Ndinotenda kuti haugone kuzvitsanangura nemoto nemoto chaiwo. Chikonzero bedzi zvakaiswa nemoto nokuti moto ndiwo chinhu chinonyanyisa kuparadza chatinacho. Unopedza nekuparadza zvese zvemazvoro kwazvo. Moto unodaro. Saka zvino uchange uri imomo asi iwe uchave nemunhu wemukati achazofanira kurangwa neimwe mhando. Zvino unofanira kutarisa shoko rekuti moto nekuti mweya mutsvene unoshandiswa kunzi mweya mutsvene nemoto nokuti moto wemweya mutsvene unopisa uchibvisa chivi munoona uye wochenesa. Asi moto uyu unobva kugehena rakati dziva remoto uye chero zvauri murango une kurwadziwa kwakanyanya. Murume mupfumi akasimudza meso ake ari mugehena akati, tumirai Razaro nemvura shoma paminwe yake kuti aise pamiromo yangu nokuti marime emoto aya ari kunditambudza. Usafunge kuti hakuna gehena rinobvira uye negehena chairo ririko. Kana kuina dhiabhori chaiye kune gehena chairo. Asi munoona zvese zvakatsveyamiswa zvine magumo kwazviri nokuti pakupedzisira zvinofanira kudzokera pakuchena noutsvene hwamwari. Uye mwari ndeve kusingaperi uye kana tiine upenyu husingaperi mwari vari matiri uye hatichafi sekusafa kunoita mwari. Hezvo kaizvo zvino chinyorwa chacho chinozvitsanangura chomene munoona nokuzvigadzirisa. Zvino ngationei ndanga ndine handizivi kana hongu chii chichaitika kwavari. Vanotsakatika hapasisina nezvavo. Munhu wemukati anoenda, mweya unoenda, upenyu hunoenda, mutumbi unoenda, pfungwa dzinoenda, ndangariro dzinoenda. Uye hakuchazovazve nepfungwa kunyangwe dzakaipa kana zvachose zvakamboitika mukubwinya. Ndizvozvo zvose zvichange unogona kufungidzira here kuti kuchange kuine vanhu nechekuno muchikamu chino? Ko Bhaibheri hariti here kunyange mifungo yevakaipa ichaparara? Mifungo chaiyo yazvo ichaparara. Pano pachava nemunhu necheapa heunoi mwari wacho mutsvene mukuru apa uye nekuziva kuti kunze uko chaiko kune gomba rine mweya iri kutsva mariri. Handiti iroro haringave riri denga. Iyo mifungo chaiyo, ndangariro chaiyo, zvese zvakatsveyamiswa, pfungwa yose yakaipa, zvinhu zvose zvichaparara uye nezvose zvakaipa zviri mazviri. Uye hatizovi chimwe chinhu kunze kwakuchena nezoi upenyu hwamwari kusvika kuna zienda nakuenda uye kwemazera achienda mberi nemberi 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 nemberi. Haufi hwakapera huchava hwekusingaperi. Vakapinda mukurangwa kunoguma asi vakarurama vakapinda muupenyu husingaperi. Mazvibata here? Murango unoguma upenyu husingaperi. Mutsauko wakadini? Zvino munoona hazvidaro. Zvino ndinoziva kwamuri vadikanwi vangu vadiki, ini handirevi kuedza kuzviratidza samuziva zvose. Kana ndikadaro, zvino ndine mimwe zvemibvunzo mitatu kana mina yakanaka ndichaitora svondo mangwanani ishe vachitendera. Zvino tarirai munoona, izvi zvinomutsa mibvunzo. Ndiri muparidzi wekare, ndine makore makumi maviri nematanhatu mushumiro uye ndinotenda zvikuru nokuda kwaizvi nokuti ndinogona kutaura izvi ini zvangu. Handina kumbobvira ndakazama kuedza kuratidza chero chinhu muupenyu hwangu kunze kwokunge chatanga chazarurwa. Uye ndinotenda zvikuru kuti mutumwa waJehovha, sezvo ndakanga ndisina kudzidza, ndisina kukwanisa. Zvino mutumwa uyu akadzika uye anga ari mubatsiri wangu akatumwa kubva kuna Mwari uye haasati ambondiudza chinhu chimwe kunze kweizvo zvinonyatsoenderana chaizvo izvo kubva muna Genesi kusvika kuna zvakazarurwa nazvo. Zvokuti kusvikira ndakanyora pasi nekukurumidza chaiko paakati uye iwe uchatora chipo chekupodza kwaMwari. Uye ndakazvinyora pasi nenzira chaiyo yaakazvitaura. Uye anenge makore matatu akatevera maneja akandirangaridza pamusoro pazvo akati, hama Branham, mazvicherechedza here? Zvakakwana kwazvo kusvika akakuudzai chimwe chezvipo. Munoona hazvina kumbonzi chipo chacho chaicho. Uye chese chese hacho chiri muBhaibheri, chipo chese chipo chacho chaicho, asi kupodzwa kwaMwari uye chingori chimwe chezvipo. Ndizvo zvipo zvokupodza. Unogona kuva nemhando dzese dzezvipo zvekupodza nenzira dzakasiyana, asi chimwe hacho chese chipo chaicho, chaicho chipo chekuprofita, chaicho chipo cheichi. Asi kupodza kwaMwari kuri muhuwandu zvipo. Uye handina kumbozvicherechedza kuti mweya mutsvene wakakwana kwazvo. Ishe ngavarumbidzwe. munonzwisisa here kuti mweya mutsvene mumwe chete wakanyora bhaibheri iroro nemazana evarume kwemazana emakore akasiyana uye hapana kana nemumwe wavo akapesana nemumwe mumwe nemumwe wavo akanga akakwana uye mumwe haana kumbobvira akanzwa nezvemumwe zvino pauro akaenda zasi uye aive zasi kuarabia uye haana kana kumbobvira akashanyira jerusarema kwemakore gumi nemana asi aive zasi mujerusarema nezasi akaenda achibva haana kumboenda kujerusarema asi zasi kuarabia ndokutanga kuparidza haana kana kumboona petro nevamwe vose kwemakore gumi nemana zvino vakati vauya pamwe chete vaiparidza chinhu chimwe chetecho rubhabhatidzo rwemumvura muzita rajesu kristu nekupodza kwamwari nesimba ramwari
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame. With this fire that fell at Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Amen. They were gathered in the upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them. Listen, I got a little message.
Teerai ndine shoko diki kwamuri.
Come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you glad you're one of them?
Chichocho, mweya unozarura, chizaruro chamwari, padombo iri, handina basa kana mubhishopi mukuru, mupresita wekatorika akagara kasirikare mbamangu, uye akati, Abhurahamu, ndauya kuzokubvunza imbvunzo, ndikati zvakanaka changamiri, akati ndine tsamba pano kubva kuna bhishopi kwamuri, ndikati zvakanaka changamiri, akati mashoko amunotaura mungabata ruoko rwenyu here mopika muchirevesa kuti muchataura chokwadi, ndikati handisi kuzodaro. Ndikati Bhaibheri rakati usatombopike zvachose nedenga kana nenyika nokuti ndicho chitsiko chetsoka dzake hongu dzako dzive kwete nahongu kana bhishopu achida kunzwa zvandichataura achatora shoko rangu pazviri kana akasadaro handipike muprisita mudiki uyu kumusoro kuno kuchechi yeSacred Heart akati makabhabhatidza here Pauline Fraser pazuva rakati rakati ndikati ndakadaro changamiri dzasi muOhio River akati makamubhabhatidza sei ndakati ndakamubhabhatidza nekumunyudza pasi pemvura muzita raishe Jesu Kristu akazvinyora pasi akati munoziva chechi yekatorike yaisimbobhabhatidza saizvozvo ndikati rini akati muzera rekutanga ndikati izera ripi rekutanga akati zvakanaka pamavambo ndikati mavambo api akati mubhaibheri ndikati unoreva here vekuta muvadzidzi akati chokwadi ndikati munodaidza makatorike here kana ivo munoti mudzidzi vaive makatorike akati chokwadi vaive ndikati ndakafunga kuti chechi yekatorika haina kushanduka akati haidaro ndikati zvino sei petro akati tendeukai uye mubhabhatidzwe muzita rajesu kristu uye munoti izvozvo zvaive kuti aiva papa hongu zvino sei muchibhabhatidza muzita rababa mwanakomana nemweya mutsvene uye akanyudza asi ini munosasa zvino chii chakaitika akati asi munoona akati chechi yekatorike ine simba rekuita chero chinhu chavanoda kuita ndikati zvino munodana vadzidzi kuti makatorike akati hongu ndikati changamire ndina josephus ndine Fox's Book of Martyrs ndine Early Ages raPemberman ndine Two Babylons raHislop nhoroondo dzakaresa dziripo munyika ndiratidze imomo apo chechi yekatorike payakambogadzwa kana payakazova sangano makore mazana matanhatu mushure merufu rwemuapostora wokupedzisira oh akati tinotenda zvinotaurwa nechechi ndikati ndinotenda zvinotaurwa nebhaibheri maona handiti akati mwari vari muchechi yavo ndikati mwari vari mushoko ravo Uye ndikati, kana, akati, ndakati, Bhaibheri haritauri kuti Mwari vari mucheche yavo, asi Bhaibheri rinoti, Mwari vari mushoko ravo. Pakutanga shoko rakanga riripo, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari, uye rikagara pakati pedu, ndizvozvo. Ndikati, Mwari vari mushoko ravo. Akabuda ndokunotaura izvozvo, akati, saka, hatina kukwanisa kukakavara. Akati, nokuti, unotenda mubhaibheri, ndinotenda muchechi. Ndakati, ndinotenda kuti bhaibheri, ishoko ramwari rakafemerwa, uye, hapana kupesana kumwe chete zvako mariri. Uye, ishoko ramwari, mazano avo ekusingaperi, emazera ose ari kuuya. Akati denga nenyika zvichapfuura asi shoko rangu haringapfuuri. Ndizvozvo, ndinotenda shoko. Akabuda achienda kuna Mai Frazier. Akati, Mai Frazier, mungasaina here bepa pano rekubvumira kuti musikana wenyu anogona kuva nhengo yechechi yekatorike. Vakati, ndingasva ndafamba naye kuenda kuguva. Ndokuti, munonyadzisa. Akati, munofanira kutenda kuti musikana yeye ari kubuda kubva muupenzi uhwo achipinda muchechi yekatorike. Akati, kudai ainge ari musikana wenyu aiuya kuchechi kwangu maizoti kudii nazvo. Oh, akati, izvozvo zvakasiyana. Akati, kweta hazvina. Akaziva kuti aiva pane imwe nzvimbo paakasiya mukadzi mudiki uya kunze uko. Akaziva kuti ainge ava pane imwe nzvimbo. Vakati, zvino musi mumwe chete wakazaruka wamapinda nawo. Munoona, ndiyo nzira. Usadheererwe, haufaniri kudheererwa. Kana Mwari vari kurutivi rwako, ndiani angapesana newe? Ndizvozvo, dambudziko riripo nhasi. Une musana usina kusimba panzvimbo yemusana wakasimba. Miririra Mwari uye nezvakarurama. Mweya mutsvene mumwe chete wakaburuka pamusoro pevaapostora vaya uye nekare mumazera. Uchiri mucheche yake nhasi. Avo Mwari vakazvizarura kwavari. Kwete uyo anoda kana uyo anomhanya, asi Mwari vanoratidza tsitsi. Ndimwari nesarudzo yavo. Vanounza vanhu uye vovhura maziso avo. Hawaimbokwanisa kuzviona uri bofu, uye waisambokwanisa kuona kunze kwokunge Mwari vavhura kunzwisisa kwako. Bhaibheri rakati uri bofu, uye haugone kuona. Hapana chikonzero chekuti uedze nedzidzo yese nekudzidza kwaungawana. Unongoramba uchipofomara. Zvino, imi veChurch of Christ pano, imi munotaura panotaura Bhaibheri, uye monyarara apo parakanyarara. Ko toti kudii nezvimwe zveizvi? Makanyatsonyararisa pane izvozvo. Ndizvozvo. Munoona, zvinotorera zvokwadi yepamweya yakazarurwa. Ipapo Mwari vanobva vaburuka, vozvizarura pachavo nokuzvisimbisa kuti ichokwadi. Amen. Munovada here? Neniwo ndinodaro. Amen. Zvakanaka. Imi maMethodist, mese munoda kukwazisana maoko nemaBaptist zvino. Imi maPresbyterian, zvino munoti, hama Branham munoramba kuyanana here nemaBaptist nemaPresbyterian vasingambobhabha? Kwete changamira, handidaro. Ndinovatora sehama dzangu. Zvemazvoro kwazvo, handina basa nazvo kana wanga usina kubhabhatidzwa zvachose, kana wakabhabhatidzwa muzita reruva reSharon, hapa yomupata nenyeredzi yemangwanani. Izvozvo hazvaizove. Zvaizove zvakangofanana nekuti Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene angori madunhurirwa matatu. Akanga ari ruva reSharon, aiva here? Hapa yomupata nyeredzi yemangwanani ose iwayo. Chokwadi akanga ari ndechimwe chinhu kana chimwewo. Asi hezvino zvazviri, nzira yemagwaro yechokwadi iri muzita raJesu Kristu. Kana uchida nzira yemagwaro, ndiyo chaiyo. Ndiyo nzira yacho chaiyo. Zvino, kana wakabhabhatidzwa muzita raBaba, Mwanakomana nemweya mutsvene, uchinzwa sokuti zvakanaka. Amen. Kana iri mhinduro yakanaka kuna Mwari kuitira hana yakachena kuna Mwari. Amen. Enderera mberi, munoona. Asi kana ndirini, kana chiri chikamu changu, kana waindibvunza, woti, hama Branham, ndobhabhatidzwazve here? Ndaiti hongu, pachikamu changu. Mudzimai mudiki akauya pano rimwe zuva akati, ishe vakandidaidza kuti ndive muparidzi. Handina kuzvitenda. Sekusangotenda kuti aigona kusvetuka nepamusoro pemwedzi. Uye mudzimai, ndakati, inga zvakanaka kwao zvamzvadzi. Ndakati, makaroorwa here? Hongu. Mune vana vaviri here? Hongu. Ndakati, murume wenyu akaponeswa here? Kwete. Ndakati, muchaita sei naye? Ndichamusiya kumba. Ndakati, ndiwo mutero wakanakisa dhiabhori waakambova nawo. Muri mukadzi ane runako pakutanga kwacho. Uye mobva mabuda muchienda kunze kuno mumunda wokuvhangera. Muchange muri mutero mazuva ese uye nepakanangwa nadhiabhori. Uye murume wenyu kumba murume wechidiki. Uye momusiyai nevana vaviri ava. Achatanga kufambidzana nemwe mukadzi. Uye vana ivava vachazenge vave nevamwe baba rimwe ramazuva ano. Ndakati, chekutanga, kana Mwari vakadana mudzimai, vatopikisana neshoko ravo. Ndakati, zvino kana muchida henyu zvakanaka. Ndikati, zvino kunzvera munoti ishe vakakupai kunzvera, munoda here kumboenda kupuratifomu mokuedza? Akati, hongu. Uye munoona zvakaitika. Munoona, kuita manyawi zvinofanira kuya kushoko. Kana zvisiri mushoko, zvino hazvina kunaka. Handina basa nekuti manyawi ako akaita sei. Hazvina kunaka. Amen. Zvinonzwika sezvakanaka. Amen. Zvakanaka. Walk in the line, such a beautiful line, come where the dewdrops are.
Of light proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring, Jesus, the light of the world. We'll walk in the light, such a beautiful light. I'm with shine all around us by day and by night. Jesus, light
zvino ndinoda kuti munhu wese atendeuke okwazisa maoko nzira ina nemunhu wese zvino patiri kuimba uru zvakare. Munoda maMethodist here, itai amen. MuBaptist, muPresbyterian, muCatholic, muO, munovada vese here, itai amen. Kukwazisana maoko tichienda. Tisati taimba rwe rwedu rwekuparadzana. Zvino zvinogoneka kuti ndichange ndiri pano zvakare svondo. Zvino mushure meizvozvo handichadzoki zvakare kusvika mushure meKrisimusi. Munoona, nokuti ndiri kuenda kuMichigan, kubva kuMichigan ndoenda kuColorado, kubva kuColorado ndoenda kuIdaho, kubva kuIdaho ndoenda kuCalifornia, uye tichadzoka. Uye zvinogoneka, ndinoda kuti mundinamatire, ndichange ndiri muWaterloo, Iowa, kutanga munandira musi wemakumi maviri nemana kusvika zuva rechipiri rakukadzi. Munoona, nhandare huru ikoko, ndichangobva kuwana runhare nguva yapfuura, uye ndine kubva zvino kusvika svondo kuti ndinamate. Munoona, kuWaterloo, Iowa, inova pedyo zvino. Asi zvino rangarirai, teererai kunhepfenyuro yehama na9 o'clock, mugovera mangwanani, tichavafonera tovazivisa, uye kuchange kuri kumusoro kuWLRP, vaye vana vekwaNeville na9 o'clock, mugovera mangwanani. Ticha, kana ndikasakwanisa kuitora, hama Neville vachapedzisa mibvunzo yacho. Mungazviita here hama Neville mangwanani esvondo? Saka, tarisai, kana mukapinda mudambudziko, ndichamhanya nemi, vachaona zvakanaka. Zvakanaka. Zvino, kana uchida kuziva muBaptist anotenda mukudanidzira, ndiyo mhando yekudanidzira kwandinotenda makuru. Mai vechikuru avo vakangogarapo, zvino mweya wauya pavari, vatanga kudanidzira, vatadza kuzvibata, vakafamba vachienda kumashure ndokumbundira mwanasikana wavo. Ndiyo nzira yandinoda kuzviona zviri. Amen. Ndiwo manzwiro chaiwo akanaka echinyakare anonzwikwa mumwoyo. Oh, ini zvangu, mutsvene mutana, mutana akarungwa, akaibva, akagadzirira kuenda kumusha mukubwinya. Akangomirira kudaidzwa, munoona, achingova nenguva inoshamisa. Zvakanaka, hama Nevo zvino, chero hacho chavanoda kuita.